Mazita hama veyo. Mandiri akanaka shamari. Irombo rakanaka kuwapano maniru ano. Ino ingwa yangu yechipiri kuva muno mu Grantway Assembly. Hamwe nehama yangu inodikanwa. Mark nevashandi vose vakanaka vari pano. Nema Kristu akabatana vachibva kune machurch akasiyana siyana. Hama Leveyo. Ndichangobva pakusangana nehama pano. Uyo shamari yepedyo yehama FF Bosworth. Uye vanga vasirikana kumboziva kuti hama Bosworth vakaenda kunovanashe. Ndikati ndiri kunzwa sokunge ndasangana naErisha uyo waidira mvura pamaoko aEria. Apo pavakange vari mhiri kwemakungwa, havana kuziva kuti hama Bosworth vakaenda kunovanashe vave nemakore makumi masere nemana okuberekwa. Iye zvino ndinoda kukwazisa hama dziri parunhare manherano munyika yose. Kwese kubva muCalifornia kusvika muNew York neTexas nekumusoro kune dzimwe nzvimbo dzakasiyana dzenyika kubva kuMaine kusvika muCalifornia. Saka tinewo urongwa hwekubatanidza nhare idzi, icho chave chiropafadzo chikuru. Uye zvino tinonzwisisa kubudikidza neshamwari yedu yakanaka hama Perry Green kuti vave nekamuchina kaduku kavanogona kuisa paterevhizheni yako. Zvokuti zvinenge zvichisingori panhare yoga, asi zvinobudiswa paterevhizheni yako zvakare. Zvino vari kumbozviongorora. Uye hanzvadzi Mark, ndinofara kukuonai muchiratidzika zvakanaka mugere pano paorgani manherano. Uye neshamwari dzangu dzakawanda dzandiri kuona dzinobva zasi kuSierra Vista, nehama Borders kana hama Robertson, izvo zvandiri kureva vanobva kuIndiana vazhinji. Ndinoda kuti kuvanhu vari patabhenakeri manheri ano, zvinoita sokunge chikamu chepakati chavo chiri zasi kuno, avo vanobva patabhenakeri yekuJeffersonville. Uye kushamwari yangu kumusoro kuno, hama Kunz, pane zvamakandifonera maererano nechikumbiro cheurwere. Ndiri kuchinamatira hama Kunz, ingova ino kutenda, musanetseka, zvichaita zvakanaka. Zvino zasi kuTexas, hama Blair, kana makateerera manheru ano, hama yangu, ingorangarirai izvi kuti Mwari uyo akambokubatsirai pakutanga anogona kukubatsirai rwepiri. Uye tiri kutenda kuti Mwari achazviita kwauri. Uye musatore nhema dzadhiabhorosi pamusoro pechipi zvacho. Imi ingorangarirai kuti Mwari ndiMwari. Uye pane uye anoramba ari zvimwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Uye tinomuda nekutenda maari, uye tiri kukunamatirai. Kushamwari dzedu dzose dziri muCalifornia, kuhama Mesia nevamwe vari kuno kuArizona, nedzimwe nzvimbo dzakawanda, Phoenix nehama Williams, nekunemi mose makabatanidzwa nenhare kumusoro kumanherano. Kwese kwakapoteredza tinotenda zvikuru, uye nezasi kuGeorgia, uye tinotenda zviri kwazvo nokuda kwemumwe nomumwe wenyu. Mwari akuropafadzei. Ndine manzwiro ekunyatsogamuchirwa zvakanaka pano manheru ano muchechi ino yakanaka yeAssembly of God muno paGrantway, uye nehama Mac shamwari yangu yakanaka. Mwari akaropafadza hama Mac. Ndinorangarira pane imwe nguva muCanada kuti vaive ndaifamba nekanzira kemhuka seri ndiri pabhiza mukati memasango. Zvino Mweya Mutsvene wakataura neni kuti ndiburuke ndinamatire hama Mac. Panguva iyoyo vakanga vari panjodzi, zvino Ishe vakavapodza. Saka ndinotenda zvikuru nokuda kwaizvozvo, uye nokuva pamwe chete navo pano manheru ano tichinamata Ishe muchokwadi chakanaka ichi. Murume agere papuratifomu shure kwangu ati, handifunge kuti munondiziva. Ndokuti pane imwe nguva makanditakura nemotokari pandaiva mufambi anokwira chese chinenge changomuka ipapo, uye handizive nechekumusoro kuBoston kana kumwewo Detroit achifamba nechese chese. Zvino ndati, zvakanaka, ndinoedza kakawanda kutambanudza ruoko pandinokwanisa kune avo vanenge vachishayiwa. Saka manheru ano tose tine zvishuwo, uye tinonamata kuti Mwari vachatipa ruoko rwavo manheru ano rwebetsero, rwemaropafadzo, rwenyasha netsitsi dzavo. Iye zvino ndakati jairirei kupota ndichitaura kwenguva refu, asi ndichaedza kusadaro manheru ano, nokuti vanhu vari kumusoro muOhio vachangobva kufora mai Dow neboka riri ikoko. Hama Makini nehama Brown nevamwe vose vakabatanidzwa nenhare inopfuura nemuOhio, tinokutumirai kwaziso zvakare. Nguva dzafamba chaizvo kuNew York, zvokuti ndinofungidzira kuti dzave 11 kana kuti 12 o'clock panguva ino muNew York. Uye machechi auya akamirira kusvikira panguva ino nokuda kwesevhisi. Tinotenda nokuda kweshamwari dzakanaka dziri kwese kwese. Iye zvino tisati tavhura shoko, ngatitaurei nemunyori kwechinguvana patiri kukotamisa misoro yedu. Baba vekudenga vanodikanwa, tiri mwoyo yedu iri kufashukira nomufaro nokuda kwemukana watinawo wokunge tiri vapenyu pano manheru ano, uye nokuungana pamwe chete nevanhu venyu, vanhu uye avo vatinotenda kuti vanorarama nokusingaperi. Iko zvino tine upenyu husingaperi Nukuti makapa, mwana kumana wenyu, akabarwa ari oga, kuti ani nani, anotenda maari, hazo parari, asi anowana, upenyu usingaperi. Parwendo rwake pano pasi akatidzidzisa uyo anonzwa shoko rangu nokutenda mune uyo wakandituma ane upenyu usingaperi uye haapindi mukutongwa asi apfuura kubva murufu achipinda muupenyu nokuti takatenda mune mwanakomana wamwari akaberekwa ari oga tinokutendai zvikuru nokuda kwemuponesi mukuru uyu uye tinonamata manheru ano kuti upo hwake ukuru ugotiropafadza pamwe chete pano patichaverenga shoko rake nokutaura pamusoro paro itai kuti mweya muchene ariendese kumwoyo wose munyika yose ishe pose apo pakaungana vanhu pamwe chete ropafadzai vamwe vashumiri vari papurupiti tinonamata baba kuti mugoropafadza Grantway Assembly ino mufundisi wayo mudzimai wake vana vake madikoni vatrustee nebhodhi rose uye baba dai tikashandira umambo hwamwari pamwe chete pachine chiedza chakakwana kuti tione kwatiri kuenda nokuti nguva ichasvika apo panenge pasisina munhu achagona kushanda zvino baba tichine mukana uyu dai isu tikadzikinura nguva ishe dai isu izvi tazviitirwa bodzai varwere nevanotambudzwa vari munyika yose dai upo hwamwari hwanzwika mune yose hwangawadza nekona yenyika manheru ano tinocherechedza kuti kutongwa kwasvika zvimedu zvenyika zvikuru zviri kunyura uye nyika iri kuzunguzika nekundengendeka kwepasi kuri munzvimbo dzakawanda zvinhu zvikuru zvemunhoroondo zvatakanzwa munguva dzakapfuura zvekutongwa kuri mubhaibheri uye tiri kuona zviri kudzokororazve muzuva rino chiprofita chichiti sezvazvaive mumazuva anoa ndizvo zvazvichange zvakaita mukuuya kwemwanakomana wemunhu sezvazvaive mumazuva aroti ndizvo zvazvichange zvakaita mukuuya kwemwanakomana wemunhu uye tiri kuzviona zviri kuitika izvozvi mwoyo yevanhu iri kukundika nguva dzekushushikana kunetsana kwemarudzi mwari tinoziva kuti tave panguva dzekupedzisira tibatsireiwo ishe kuti tiendese mharidzo kuwangwadza nekona dzose kumwana wose wamakatemera kuupenyu zviite ishe tazvikumbira nemuzita raJesu amen ishe varopafadze zvino kuverengwa kweshoko ravo zvino vazhinji venyu munofarira kutarisa mubhaibheri pari kuverengwa nemushumiri zvino ndinoda kuverenga manheru ano mavhesi maviri kana matatu kubva mumapisarema pisarema 42 senzira yekuwana nayo musoro wemharidzo zvino ndine magwaro andakanyora pano uye ndinoda kutaura nezvavo ndikakwanisa patinenge tichienderera mberi mumaminitsi mashoma anotevera tichitaura nezvenyaya iyi pisarema radhavhidha dhavhidha akanyora mapisarema zvino muri kuvhura ndinogona kutaura izvi vanhu vazhinji vanoti nhandi ko mapisarema akafemerwa here zviro kwazvo akafemerwa aka chose chiri chiri mubhaibheri rino chakafemerwa inogona kunge iri nhoroondo dzingava dzimbo chingavei zvakafemerwa jesu akati hamuna here kuverenga zvakataurwa nadhavhidha mumapisarema uyezve ndinofunga kuti mapisarema zviro kwazvo idzimbo zvino kana dzimbo dzakafemerwa namwari zviri izvo zvandinotenda kuti ndizvo zvadziri uyewo dzine chiprofita ndine tariro yokuti ndimire muzuva iro pachazadzikiswa chimbo ichi pachava nemusangano muchadenga mukutapira kutapira gare gare ndichanosangana newe ndokukwazisa ikoko kune uyo mushamberi kwematenga kuimba kusakambonzwikwa nenzeve dzemunhu zvichange zvichibwinya ndazvitaura zvino mwanakomana wamwari pachake achave mutungamiriri pamusangano wemuchadenga ondi ndinoda kuvapo panguva iyoyo zvino pisarema 42 senondo inotakwairira hova dzemvura saizvozvo mweya wangu unotakwairira imi o mwari mweya wangu une nyota kuna mwari iye mwari mupenyu ndichasvika riniko ndionekwe pamberi pamwari misodzi yangu zvakanga zviri zvokudya zvangu masikati nousiku apo vangu apo pavanoramba vachitaura kwandiri vachiti mwari wako uri piko ndinofunga kuti dhavhidha paakanga achinyora pisarema iri akanga ari mukushushikana zvino kazhinji zvinotora kushushikana kuburitsa zvakanakisa kubva mumunhu ndizvo zviro kwazvo ndipo apo mwari kusika pokuti tinotsanya nguva dzakawanda kuti tizviise pachinhando chokuti tigozvibvisa munzira uye ndinofunga kuti kana Dhavhidha achinga apinda panzvimbo dzakadai ipapo aibva atanga kufunga pamusoro paShe otanga kufunga pamusoro pezvinhu nguva zhinji mwari vanotiisa munzvimbo dzakamanikana uko kwatinongozotarisa kumusoro dzimwe nguva tinotofanira kurara nemanhende muchipatara kana pamubhedha pane imwe nzvimbo kuitira kuti tigotarisa kumusoro kuti tione uko kunobva maropafadzo makuru amwari zvino inzwi randiri kuda kutaura kubva pariri manheru ano inzwi rimwe kubva mubhaibheri iro rinowanikwa muvhesi yechipiri nyota inzwi nyota ndanga ndichitarisa muduramazwi pandanga ndichitsvaga inzwi iri ndanga ndiri kufunga pamusoro peimwe mharidzo pane imwe nguva ndakaparidza nezvenyota yeupenyu uye ndakaitora kubva mumapisarimawo zvakare apo Dhavhidha akati mirayiro yenyu ndinotenda yakakosha kwandiri kudarika upenyu zvino ndanga ndakatarisa ndichifunga pamusoro peinzwi rinoti nyota nokudaro ndakaritsvaga muduramazwi kuti ndione zvarinoreva zvino izvi ndizvo zvinotaurwa naWebster chishuwo chinorwadza chinorwadza apo paunenge uri kuda chimwe chinhu zvakadzama kusvikira zvava kukurwadza zvino hachisi chinhu chinopesana nemasikirwe edu kuva nenyota nyota chinhu chakasikwa ndechinhu icho mwari chaakangotipa kuitira kuti tigokwanisa kuva nechishuwo chechimwe chinhu dzimwe nguva mwari zvakarewo akakupa nharirire yekukutungamirira chimwe chinhu chigere mauri chine simba rokukutungamirira zvishuwo zvakasiyana-siyana izvi zvino nyota iyi nharirire iyi inogara mumwoyo wemunhu chimwe chinhu chaakapiwa namwari kumuyambira pamusoro pezvishuwo zvinodikanwa maari zvino pane mhando mbiri dzenyota pane nyota yepanyama pane nyotawo zvakare yepamweya ndiri kuda kuzviverenga zvakataurwawo naDhavhidha zvakare mweya wangu une nyota kuna mwari iye mwari mupenyu kwete wenhoroondo kana zvimwewo zvakamboitika makore akapfuura kana imwe ngano yakambotaurwa nemumwe munhu asi yamwari mupenyu mwari anogara aripo nguva dzose zvino mweya wake wakava nenyota yamwari iyeye kwete zvimwe zvenhoroondo zvino tinoona kuti mwari akakupa nharirire kuti ikupe zvinhu zvaunoshuva zvino nharirire iri mauri ndiyo inokutungamirira uye nyota iyi inouya nepanharire nharirire yokuudza zvinhu zvinodikanwa tichirevera pamweya nharirire mumutumbi neiri mumunhu wemukatiwo zvakare pane nharirire mumutumbi inokuudza zvishuwo zvinodikanwa mumutumbi wako zvinounzwa kwauri nenyota uyezve pane nharirire mumunhu wemukati inokuudza zvinhu zvepamweya zvaunoda chimwe chinhu mumweya wako uye zvino iwe naizvozvo unogona kuziva mhando yeupenyu huri kukutungamirira kana iwe ukakwanisa kuona zviri zvishuwo zvako zvino unogona kuziva naizvozvo kuti imhando iyi yechinhu chiri mauri chiri kusika chishuwo ichi chauinacho munoona pane chimwe chinhu chaunoshuvira zvino chinogona kukuudza kumunhu wako wemukati kuti chishuwo ichi chakaita sei nokuda kwemhando yenyota yauinayo ndinotarira kuti munogona kuzvinzwisisa pane nharirire yemunhu wemukati neimwe yemutumbi zvino imwe yenharirire inodanidzira yambiro kuzvishuwo zveimwe imwe neimwe inodanira kuchishuwo chiri kudanirwa nomudani inotumira saisai reyambiro sokuti nyama ine nyota yekugutsa zvishuwo zviri mumutumbi uye mweya unoshuva zvinhu zviri mumunhu wemukati chishuwo heichi zvino nguva zhinji izvozvi zvinorwisana tinoona ipapo rinova dambudziko guru nhasi kuti vanhu vakawandisa vanoedza kugara pakati pezvishuwo zviviri izvi nokuti chimwe chazvo chinoshuvira zvinhu zvenyika chimwe chinoshuvira zvinhu zvekudenga sezvakataurwa napauro anozvitsanangura sezvizvi muvaroma 7 21. Pandinenge ndichida kuita chakanaka, ipapo chakaipa chinenge chiri pedyo. Paunoedza, makasanganawo here nezviitiko zvakadaro, maKristu. Kuti paya, paunenge uri kuedza kuita chimwe chinhu chine basa, uchiedza kuita chimwe chinhu chakanaka. Ipapo unozoona kuti pana diabolos mativi ose kuti akuvhiringidze pane zvose zvaunga. Zvino ichocho chinhu chakanaka ichocho. Ndinoda kuzvitaura kuitira kuti maKristu agoziva kuti kana iwe wave kutanga kuita chimwe chinhu, panenge paine chimwe chinhu nguva dzose chinenge chichiedza kukuvhiringidza paunozviita. Zviite kunyange zvakadaro. Ndidhiabhorosi ipapo ari kuedza kukudzivisa kuita zvakanaka. Zvino kakawanda ndinosangana nevanhu vasingatane kuhuta huta zvishoma. Kana vakaona kuti vari kuedza kuita chimwe chinhu uye zvinhu zvose zviri kungovadzivisa kumativi ose, vanoti pamwe hakusi kuda kwaMwari, muri kuona. Zvino usarega dhiabhorosi achikunyepera zvakadaro. Chinhu chokutanga ndechokuona kana kuri kuda kwaMwari kana kwete. Zvino kana uchida kuziva kana kuri kuda kwaMwari, tarisa muBhaibheri. Ndicho chinhu chii chinokutwasanudza, ishoko raMwari. Zvino kana ukazviona zviri mushoko raMwari kuti iwe uzviite, toti semienzaniso kutsvaga rubhabhatidzo reMweya Mutsvene. Kazhinji ndakasangana navanhu vachiti, nandi ndakatsvaka Mweya Mutsvene, zvino ndakatadza kuugamuchira. Handitendi kuti ndewangu. Nguva dzose pandinozviita ndinorwara. Zvino pandinotanga kunamata kana ndikatsanya ndinorwara. Ndikaedza kuve ndakamuka usiku wose, ndinotogara ndinobatwa nehope dzakasimba. Ha, handikwanise kumira netsoka dzangu. Rangarira, ndiye dhiabhorosi, nokuti Mwari anoda kuti uve neMweya Mutsvene. Ndewe uyo anoda. Kazhinji unoona kuti kana wanamatirwa mumusangano kuti upodzwe naMwari, zvino zuva rinotevera unozoona kuti pasina kupokana kuti dhiabhorosi achaita kuti zvigoshata zvakapetwa kaviri kudarika zvazvaiva nezuro wacho. Paona, rangarira, anongori Satani ari kuedza kukubvisa pamaropafadzo ako ari kuna Mwari. Maona, usamboteerera muchinda iyeye. Maona, nguva dzose enda mberi zvakadaro. Ndakava nechiitiko chezvakadaro nguva shoma yapfuura parwendo rwekuenda kuAfrica. Kana ndakambova neimwe nguva apo dhiabhorosi akambondimanikidza kwaiva kuenda kuAfrica panguva ino yandapedzisira. Wakazova mumwe wemisangano yakanakisisa nenguva apo pandakamboenda mhiri kwemakungu. Ndakawana ndinotenda zvinhu zvakawanda zvandakakwanisa kuita panguva shoma iyi pandakanga ndiri ikoko ndisingaverengeri rwendo rwangu rwekunovhima kudarika zvandakamboita pane dzimwe nguva dzose. Ndaigara ndichifunga kuti machechi aya handide ikoko. No. Ndakazoona kuti ndakanga ndine tsamba yakabva kune mumwe munhu yokuti havasi kundida ikoko mubatanidzwa wose. Zvino ndokuzoona kuti akanga ari munhu mumwe chete aiva nebepa rekunyorera tsamba kubva kune rimwe sangano. Yaiti, hatisi kukudai achizvirevera iye nemhuri yake. Maona, saka pandakasvikako munoona kungoti isu akanga ari iye nemhuri yake. Zvino vakanga vasiri vanhu vaya zvachose. Saka zvino wave munda mukuru watazarurirwa. Uri kuona Pauro paakati, pandinenge ndichida kuita chakanaka, ipapo chakaipa chinenge chiri pedyo. Rega munhu wechidiki achangotendeuka auye manheru ano kuaritari pane imwe nzvimbo muno mutabhenakiri ino kana kunze uko munyika. Zvino ingorangarira mangwana amai vanenge vakashatirwa kudarika mamwe mazuva ose. Baba vanenge vakagumbuka uye nevana vose vechikoro. Zvino zvose zvinovhiringika nokuti ndiSatani ari kuedza kuti utendeuke. Ari kuedza kuda kukubvisa mugwara. Pandinenge ndichida kuita chakanaka, ipapo chakaipa chinenge chiri pedyo. Zvino ngatitarisei panyota tigoona zviro kwazvo kana nyota chisiri chinhu chinowanikwa pamasikirwe. Ndine vanhu vaindiudza, handina zvandakamboita. Ndinotenda kuti zvinongoriwo mune vamwe vanhu kungoda kuva maKristu. Kwete, handizvo. Chaizvoizvo, chimwe chinhu chinowanikwa mumunhu wose. Ichokwadi chaicho. Patakauya munyika ino mumazuva ekare, takawana maIndia ari muno. Zvino maIndia, kunyange vakanga vari vaedheni panguva iyoyo, vainamata zuva kana zvimwewo. Kana vachingori vanhu chete, pane chimwe chinhu chiri mavari, nyota yepanyama inodanira kuna Mwari ari kune imwe nzvimbo. Seri kumasango seri ikoko nguva shoma yapfuura mamaira mazana mana nemakumi masere kubva panogara vanhu kaguta kaduku kane vanhu zviuru zvitatu Kebeira, muMozambique. Takawana wagari vemo vechitema vakanga vasina kumbobvira vaona munhu muchena. Ndakawana musikana wechitema akanga asina kusimira vazhinji vavo kashoma kunge vakapfeka nguo. Zvino akanga akagara mumuti. Zvino ndakanga ndiri kuronda shumba. Zvino pakanga paine ndakanzwa chimwe chinhu chakaita semunhu. Chichiridza mhere musikana wechitema akanga akagara kumusoro uko akavhura maziso akabata mwana mucheche zvino zvaaitya ndiyo chengetedzo yake yoga kukwira mumuti kubva kushumba mbada kanawo zvimwe kana imwe mhuka zvino akanga andiona ndokunzwa kuti munhu asi paakatarisa ndokuona munhu muchena akanga asati akambomuona muupenyu hwake hwose munoona akanga zvino achitya zvokufa Maona, asi patinoona vanhu ava, kunyange vari muchinano, chokusaririra kumashure, seri ikoko, zvakadaro, vainamata. Tisati tabata shumba iyi, vakadururira tuhupfu, ndiwo havanodya pakashizha. Vomera nemaoko avo, vachidana pamweya wechimwe chinhu chikuru chavasingazivi kwachiri. Semusande akafa, uyo anonzi anokuchengeta kana uzvimwe kumukatorike. Kuvachengetedza kuti vasaurayiwe panguva iyo shumba inenge youya kuzorwisa. Munoona zvinhu zviri pamasikirwe hachisi chinhu chinganzi hachitarisirwi panyama kuti uve nenyota yamwari. Zviri pamasikirwe chinhu chaunongofanira kuita. Mwari akakuita wakadaro. Handizve vanhu vemhando yepamusoro-soro ndezvemunhu wamazuva ose. Hazvisi zvakatsaurirwa vamwe vanhu. Vanoti, zvakanaka, ndakaona vamwe vanhu vachirarama upenyu hwekukunda zvokuti nguva dzose vanongogara vachifara vachirumbidza Mwari. Ndinoshuva kuti dai ndainzwawo saizvozvo. Zvakanaka, chikonzero uine manzwiro akadaro inyota iri mauri. Uye chinhu chinowanikwa pamasikirwe zviri kumunhu wose kuti ave nenyota. Yamwari, zvino tichatora zvimwe zvepanyama. Nyota inotanga, ngatitorei semienzaniso. Nyota yemvura, sekutaura kwakaita Dhavhidha pano, kuva nenyota yemvura. Nyota yemvura, mutumbi unenge uchida mvura. Zvino ukasapa kunyota iyi, unoparara. Unopera mvura mumuviri. Zvino hauzorarami. Kana ukasapa mvura kunyota iyi, kugutsa nyota iyi yemutumbi wepanyama, unofano kukasika. Hauzorarami kwenguva ndefu. Unogona kurarama nguva yakareba usina chikafu, kudarika yaungararama usina mvura. Nokuti unogona kutsanya kwemazuva makumi mana. Jesu akazviita, ndinodaira kudaro asina chikafu. Asi haukwanisi kuita zvakadaro usina mvura. Unooma mvura yose wobva wafa. Unofanira kuwana mvura. Zvino nyota inouya pauri. Handiti, ndekukuratidza kuti mutumbi uri kuda chimwe chinhu kuti urambe uchirarama. Mutumbi unofanira kuwana mvura kuti urambe uchirarama. Une zvikamu zvinodarika makumi masere kubva muzana zvemvura nemafuta zvakadaro. Zvino unofanira kunwa zvinhu izvi kuti zvikuchengetedze uri mupenyu. Sokutaura kwandamboita, kana ukazvishayira hanya, unoparara. Nyotawo zvakare chinhu chinopa yambiro. Iwachi inokuyambira. Iyo nyota munhu wemukati anoridza yambiro yemuwachi. Kamwe kanhu kanorira mauri kachikuudza kuti rufu rwave kutambira pedyo. Zvokuti kana ukasawana mvura nokukasika unotofa. Zvino inoramba ichiwedzera kudanidzira kusvika pakupedzisira ukaramba pasina zvauri kuita unozofa nokuti iyambiro yewachi. SaDhavhidha akazvitsanangura muno mumapisarema. Senondo inotakwairira hova dzemvura. Naizvozvo mweya wangu unokutakwairirai imi, o Mwari. Senondo inotakwairira hova yemvura. Ndinowanzofunga ndichiverenga izvi nezvaDhavhidha. Dhavhidha waiva munhu wemasango, muvhimi, uye aivhima nondo. Saizvozvo, zvino vazhinji vedu muzuva rino tinodzivhima nondo imhembwe. Zvino tinoona kana wakamboona imbwa, imbwa dzemusango dzinobata nondo. Zvino kazhinji dzine semakava mazino makuru akapinza. Zvino inogona kubata nondo nechepamusoro panotangira nzeve pano, yozvikandira neuremi hwayo. Inobva yacheka huro yenondo. Zvino nondo inenge isisina mumwe mukanazve. Asi pane dzimwe nguva imbwa seuko kuAfrica, imbwa yemusango inobata nondo parutivi kana yapotsa huro. Inobata kechipiri parutivi. Zvino nondo kana yakasimba zvakakwana uye ichigona nokukasika, inogona kuzunzira imbwa kwakadaro. Nondo inoidarika kumhanya. Imbwa inoinyangira iyo painenge isingaione. Uye kana yamira kudiviriri kubva nemhepo, kubva nekwairi, uye haizivi kuti imbwa yava pedyo. Zvino kana imbwa yemusango yaibata, kana iri inokasika, inogona kuisasamura. Zvino kana imbwa yabva parutivi, inenge yakazara mukanwa nenyama yenondo. Kana ikaibata nepahuro dzimwe nguva, inoicheka kusvika pedyo netsinga huru yepahuro, yoipotsa. Zvino nondo painoizunza, inokwachura zinhindi renyama kubva pahuro yenondo. Zvino ropa rinobva ratanga kujuja. Zvino imbwa inobva yatevera muhwezva weropa ichitevera nondo. Zvino apo upenyu hwenondo paunenge hwave kupera, sezvo ropa rinova ndiro chitubu cheupenyu kumutumbi, zvino parinenge roshomeka, nondo inotangawo kurukutika. Zvino imbwa ipapo kana mhumhi inenge ichitevera iri mumashure menondo. Zvino kana nondo iyi ikashaya mvura, zvino mvura ine zviri mairi zvokuti kana nondo ikanwa mvura inomisa kubuda kweropa. Asi ikashaya mvura yekuzvitonhodza, zvino ropa rinozoramba robuda nokukasika nokuti inenge ichimhanya, zvichiita kuti mwoyo wawo urambe uchipomba. Asi kana ikangogona kuwana mvura, nondo inorarama. Zvino pane chidzidzo chikuru ipapo, munoona. Uye Dhavhidha ari kuti pano, senondo inotakwairira hova yemvura, mweya wangu unokutakwairirai imi, o Mwari. Zvino nondo iyi inoziva ikasawana mvura inofa, haikwanise kurarama. Ndakadzironda kakawanda mushure mokunge dzakuvadzwa. Kana ikapinda muhova yemvura, inoyambuka yonwa mvura, yoenda kunokwira chikomo, yodzoka ichidzika, yoyambuka yonwa mvura, yokwira kumusoro. Haufe wakaibata kana iri kungotevedzana nerwizi irworwo. Asi kana ikazongosiyana nehova iyi, kana ikasazowana imwe hova yemvura pane imwe nzvimbo, unoibata pakarepo. Uye zvino nondo inozviziva, nokudaro inogara pane mvura, hainogona kuendako nokukasika. Zvino mungafungidzire here, nondo inenge yakasimudza mbino yayo yawanikidzwa pane imwe nzvimbo pasina mvura. Zvino anoti, senondo ine nyota kana kutakwairira inyota hova dzemvura, mwoyo wangu unokutakwairirai imi, o Mwari. Kunze kwekunge ndakuwanai, Ishe, ndinoparara. Handikwanisi kuenda kunze kwekunge ndakuwanai. Zvino kana murume kana mudzimai, mukomana kana musikana akawana nyota yakadaro yaMwari, achawana chimwe chinhu. Maona. Asi kana tikangouyawo pazviri zvisina kuperera, zvakanaka tichapfugama pasi ndigoona zvichaitwa naIshe. Munoona, hausati wava nenyota chaiyo. Inofanira kuva nyota iri pakati perufu neupenyu. Zvadaro chimwe chinhu chinoitika. Nondo zvakare pano yaka tinoona kuti ine mamwe manzwiro ekunhuhwidza. Inobatidza chinhu chinoyambira kana muvengi ari pedyo. Kakapiwa akakamhuka kadiki nemamanzwiro ekuzvichengetedza. Zvino ine chinhu chinoyambira chiri mairi, kamwe kanhu kanotekenyedza mhuno yayo kana muvengi ari pedyo. Unogona kupinda mumhepo yomuvengi uye inobva yazviziva kuti uripo. Yobva yatisa. Dzimwe nguva uri kure zvakaita chidimbu chemaera, inonzwa hwema hwako, yobva yatiza kana mhumi kana imwe njodzi. Inokwanisa kuzviziva nokuti yakasikwa yakadaro. Inondo pamasikirwe. Zvino manzwiro aya ari mairi ndiwo ayakapiwa naMwari, manzwiro ake ekuiraramisa. Zino ndafunga kufananidza nondo nemunhu ane nyota yamwari. Muvengi asati ashikapo pane chimwe chinhu chiri mumwana wamwari. Chokuti kana wabarwa kamwe mumweya wamwari wagamuchira rubhabhatidzo rwemweya mutsvene, pane chimwe chinhu chiri mumunhu iyeye chinogona kunzwa kuti pane muvengi. Unogona kutora munhu kana achitora gwaro uye achiverenga gwaro, oedza kupfekera chimwe chinhu mugwaro iroro chinopesana negwaro. Munhu akazadzwa nomweya mutsvene anogona kuzvibata nokukasika pane chinhu chinenge chiri kunze kwemutsara. Zvino kana akasvika pane imwe nzvimbo, zvino kamanzwiro kaya kari mukati kakaitwa kuti kachengetedze upenyu hwako. Iwe haufanirwe kuendera chinhu chipi kunze kwokunge chichinyatsoenderana neshoko ramwari. Unofanira kunyatsomira neshoko iroro. Uye zvino takachengetedzwa nemanzwiro aya kana tichinge chete tiri mumweya mutsvene. Munogona kuenda monoverenga, uye sezvakaita mumwe munhu oti, zvinondoenda kunoverenga muna Mako 16 inoti, uye zviratidzo izvi zvichatevera vanotenda. Muzita rangu vachadzinga madhimoni, vachataura nendimi itsva. Kana vakabata nyoka kana kunwa zvinhu zvinouraya hazvivakuvadze. Kana vakaisa maoko avo pane varwere vachapora. Zvino zvadaro unoona munhu anosimukapo achiti, zvino zvakanga zviri zvemuzera revaapostora. Izvozvo zvino nokukasika kana wakagamuchira mweya mutsvene wakapiwa manzwiro aya, inobva yarira pane chinhu chatsveyama ipapo. Maona, vanoedza kuzvitsanangura kuti ndezverimwe zuva, kuti zviro kwazvo haudi zvinhu izvi muzuva rino. Asi Jesu akati zviratidzo izvi zvichatevera vanotenda. Munoona, pane kamwe kanhu kanorira mauri kabhero kadiki mukuziva kuti zvakatsveyama, uye iyoyo inzira yerufu. Nokuti Jesu akati, kana tikawedzera shoko rimwe chete kune izvi, kana kutapudza shoko rimwe kubva mariri, chikamu chedu chinobviswa mubhuku reupenyu. Munoona, kwete gwaro rimwe, tinofanira kuritora sekunyorwa kwarakaitwa. Zvino Mwari anotarira shoko rake kuti ariite. Zvino tinoziva kuti zvinofanira kuve zviri zvamazviro kwazvo. Saka nokudaro hazvinei nezvinotaurwa nechechi kana zvingataurwe naani zvake. Kana wakabarwa nemweya wamwari unobva wava chikamu chebhaibheri. Mwari akataurira Ezekieri iye muprofita akati, tora bhuku uridye. Zvino muprofita nebhuku vakava chinhu chimwe chete. Zvino ndiye mutendi kana achinge agamuchira mweya mutsvene. Mweya mutsvene wakanyora Bhaibheri. Zvino mweya wamwari ishoko ramwari. Mashoko angu mweya. Pakutanga kwakanga kuine shoko, uye shoko rakanga riri kuna Mwari, uye shoko rakanga riri Mwari. Zvino shoko rakaitwa nyama rikagara pakati pedu. Vahebheru 13:8, iye ndiye mumwe chete zuro nanhasi nokusingaperi. Zvino kana uri chikamu cheshoko iroro, zvino rega kuuye chimwe chinhu chinopesana neshoko iroro. Pane kabhero kanobva katanga kurira nokukasika. Unoona, ndere kukuyambira kuti pane rufu ruri munzira. Hatifanire kuzviita. Panewo zvakare nyota idzi ndedzemasikirwe. Dzinongoitika kumukristu, dzinongoitika kumunhu wenyama. Pane nyotawozve yekubudirira. Vanhu vazhinji nhasi tinoiendera kuchikoro nyota iyoyi. Tichangocherechedza vakavhura yunivhesiti. Zvino tinodzikako, uye vanhu vanopedza zvuru zvamadhora vachitumira vana vavo kuchikoro nekumayunivhesiti nekumakoreji nekwakadaro, kuti vawane dzidzo kuti vabudirire vanouti muupenyu. Asi zvino handina chandinopikisana naizvozvo zvino, zvakanaka. Asi kwandiri unogona kuwana fundo yose yepasi pano, asi unenge usati wawana budiriro yemazviro kwazvo. Ndizvozvo, nokuti izvozvo zvichaita kuti zvinhu zvikurerukirewo kwenguva shoma pano. Uye pane, asi kana uchinge wafa unozvisiya zvose shure kwako. Uye nezveupfumi zvose izvi zvatinazvo, ndaizvitaura pane rimwe zuva kuPhoenix zvinokonzera kuzvitaurazve kuti zvose zvebudiriro yechimanje manje urongwa hwose hwefundo urongwa hwose hwezvesainzi zvose zvinopesana neshoko raMwari pamwe nokuda kwavo zvebudiriro ndezve mazviro kwazvo hapachazova nebudiriro yeuchenjeri munyika iri kuuya hwakafanana nehuno uhu uchenjeri hwakacheyama Mwari vakava neuchenjeri hwavo hwekutanga pano panyika pavakataura mashoko avo akaitika mbeu yose nerudzi rwayo uye mubudiriro iyoyi makanga musina rufu urwere kusuwa zvino tinotora zvinhu zviri zvesainzi zvakaiswa pano kuti inge yakabatana tozvitsveyamisa kuva zvimwe zvinhu zvino izvozvo zvinounza rufu sebhambo reatomic handizivi urongwa hwemagadzirirwo ezvinhu izvi asi ndingazozvitaura nepasi ripo vanotora uranium kuti vapamure molecule zvino molecule inopamuka yova maatomu chii chazvinozoita zvadaro zvinongoparadza zvachose pose pose zvinongoparadza zvose zvatinoita tinotora mushonga toisa mushonga uyu pamwe nemushonga uyu kurapa izvi zvino toutora touisa matiri zvino tinoita sei tinoparadza zvimwewo zvinhu zvino ndinofungidzira makaverenga Reader's Digest yemwedzi wapfuura kuti yaitaura kuti muzera ratiri kurarama mariri zvino kuti varume vechidiki nemadzimai vanogona kusvika pazera repakati nepakati paupenyu pakati pemakore okuberekwa 22 and 25 pafungei ipapo vasikana vaduku vachiguma kubereka vave nemakore okuberekwa 22 and 23 makore epakati poupenyu muri kuona chii chakazviitisa chikafu ichi chemasanganiswa nezvimwe zvatiri kudya munoona zvinhu izvozvo chikafu neu upenyu hwatiri kurarama vezvesainzi ndivo vakazviunza kwatiri zvino mukudaro vari kukuurayai ndakanga ndiri kuafrica kwandakaona vakomana vakanga vasina kumbopiwa donhu were mushonga muupenyu hwavo vanodya nyama ine honye vainwa kubva muchidziva chaiita kunge chinogona kuuraya mombe zvino ndaipfuura chinhu chakanga chiri mayadhi 200 uye ndakanga ndisingachione nemabhainokura akasimba zvino murume wezera rangu akanga akamira ipapo aindiudza pachinenge charohwa achiona nemaziso ake asina chaiyabatsira zvino kana zvose izvi zvechimanje manje zvine chimwe chinhu chazvaita ndinonzwa kuti dai ndaive nemaziso ake nedumbu rake ndingadai ndiri munhu akasimba zvikuru ya asi hezvo muri kuona ndizvo izvo sainzi fundo zivo zviri kutiparadza tiri kuzviparadza zvakatangira mubindu reEden kuuya kusvikira nhasi asi nyota yekubudirira zvino tine nyota yekuyanana tinoenda tinoda kuyanana zvinoita sejaya nemhandara zvino hazvina kusafanira kana kuti hazvisi ndinoreva kuti zvinhu sezvisingatarisirwe kuti jaya nemhandara vange vachidanana inyota yerudo izera ravo zvino vanodanana hazvisi zvinhu zvinoita sezvisingatarisirwa zvinhu zvinongotarisirwa kuti vazviiti zvino tinoona zvinhu zvakawanda muupenyu hwatinorarama mumutumbi wepanyama zvatinoitira nyota chinongori chinhu chiri matiri tinoda kuzviita tinonyatsozvinzwa kuti zvakafanira uye zvinenge zvakafanira kuti tizviite tinoona madzimai akawanda mumazuva ano vane nyota yerunako zvino hapana mudzimai zvinhu zvinotarisirwa kuti mudzimai ave nenyota yekuda chiso chakarurama ihwohwo hunhu hwaakapiwa namwari uye runako hwaakapiwa namwari kuitira murume wake zvino tinoona kuti madzimai anoda kuva saizvozvo sei zvakadaro nechikonzero chokuti chimwe chinhu chaakapiwa namwari uye hapana chakashata kuti mudzimai ange akarurama chiso vanofanira kudaro uye munoziva ndivo chisikwa choga chokuti mudzimai akanaka kudarika murume zviri kurudzi rwevanhu dzimwe mhuka dzose ukaenzanisa mhou nenzombe nondo hadzi nemukono dzeketsa nejongwe chiri hadzi neshiri hono nguva dzose unoona kuti mukono wakakura uye wakanaka asi kurudzi rwevanhu zvinoratidza kuti ndiko kwakauya nokucheyama zvino shanduka. Zvino madzimai ndiwo akanaka, uye vanochiva kuve vakanaka. Kwete sezvimwe zvikara zvisingadzwisisike zvatinoona muzira dzedu muzuva rino. Kwete, 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 runako rwemhando yakadaro. Kwete, ndizvo zvinhu zvakanyangarisa zvandati ndamboona muupenyu hwangu. Hongu changamiri. Ndiko kucheyama kuri kucheyamisa nyota yechokwadi. Zvino nyota yechokwadi iyo inofanira kuve nemudzimai kuve akazvishongedza nehanzu dzakadzikama uye nokuva nemweya wakafanana naKristu. Timotiyo wekutanga 2:9. Ndiyo nyota inofanira kuva nemudzimai kuti ave. Zvino kana uchida kunge wakanaka, ndiyo nzira inokuita kuti unge wakanaka. Munoona, mweya wakafanana naKristu uye nokunge wakapfeka hanzu dzakadzikama. Oh, ini zvangu, vamwe vevanhu avo nhasi vari mumigwagwa haukwanisi kuona mutsauko wemurume kubva kumudzimai. Uye ndicho chinhu chinoratidzika zvakashatisisa chaunga handingadaro handina kumboona zvakadaro zvakaita kunge vanhu. Zvadarika munhu. Maziso akapendwa kusvika kumusoro sezvizvi, uye munoziva maziso anoratidzika zvisingadzwisisike sei madzvinyu nenguo dzinoratidzika zvisingadzwisisike uye sei hazvitombo zvose zvisina chimiro havaratidziki semunhu. Uye vamwe vevakomana kunze ikoko vane vhudzi rakakamwa richidzika pasi, vakaisa marola ehanzvadzi dzavo akaiswa pamberi apa. Munoziva sei kucheyama kuzere. Ndizvozvo. Ndi Satan. Uye Satan ndiye mutsveyamisi. Mwari pavakagadzira zvinhu zvose mubindu reEden zvakanga zvakanaka. Zvino Satan akazouya ndokutsveyamisa. Satan haagoni kusika chinhu. Pane musiki mumwe chete, ndiMwari. Asi Satan anotsveyamisa zvakasikwa pakutanga. Uye iye zvino apinda. Izvi ndiri kuda kutaura nezvazvo nhasi manheru. Kutsveyamisa nyota yakasikwa pakutanga. Zvino mudzimai sezvandambotaura kare anoda kunge akanaka. Mune chiri maari nokuti munhukadzi, uye anoda kuve akadaro. Asi zvavari munzira mazuva ano, vhudzi rakagerwa semurume uye vachipfeka nguo dzevanhurume. Uyewo varume vanoshandukawo vapfeka nguo dzemadzimai uye nevhudzi rakagerwa kunge mudzimai. Munoona kutsveyamiswa zvose hazvo. Chikafu chako chakatsveyamiswa. Upenyu hwako hwakatsveyamiswa. Nyota yako yakatsveyamiswa. Chishuo chako chakatsveyamiswa. Izuva rekutsveyamiswa. Ndaitaura pano hakasikare nezveEdheni raSatani. Mwari vakatora makore zviuru zvitanhatu ndokugadzira Edheni rakakwana. Satani akauya ndokupfapfaidzira mbeu idzi ndokudzitsveyamisa. Zvino ava nemakore zviuru zvitanhatu uye ane Edheni rake resainzi. Kudzokerazve kutsveyamisa zvinhu zvakanaka. Uye rino izera rokusanganisa. Kusanganisa. Vaita kuti machechi muzuva rino asvike pakuva emasanganiswa. Ndizvozvo vanopinda muno vongoenda kuchechi yave dandaro pane kunge iri chechi. Chechi inzvimbo apo vanhu vanouya pamwe chete vonamata Mwari mumweya nemuzvokwadi. Zvino nhasi yave dandaro. Tinoendako tovanenge vaduku yekukwasana nekuyanana uye nekofi isina mukaka seri kwemba. Toenda kumba kusvika svondo rinotevera. Zvino tazadzikisa mungava wedu wekunamata. Zvino rave zera rekutsveyamiswa. Uye Satani ari kutsveyamisa nyota idzi dzakaiswa naMwari mauri kuti uve nenyota. Satani ari kudzitsveyamisa. Zvino kana muri kuda kuziva zvakanaka kutsveyama, kana imi madzimai muri kuda kunaka, torai Timotiyo wokutanga 2:9. Ndizvo zviya kuzvishongedza nehanzu, hanzu dzakadzikama uine mweya wakafanana naKristu. Munyoro vanozviisa pasi pavarume vavo nezvakadaro. Ndiwo mazvishongedzero aunofanira kuita upenyu hwako hwaunorarama. Anotsveyamisa hunhu chaihwo hwaMwari nenyota yechokwadi yaMwari yemutumbi nemunhu wemukati nokuda kwekuchiva chivi. Chivi kutsveyamiswa. Zvino tinoona kuti munhu nhasi matovero avaita kutsveyama uku. Nyota yaMwari, nyota yokuda kuva wakanaka pachiso, nedzimwe nyota dzose panzvimbo yemvura vaishandura kuti igutswe nekunwa doro. Nyota yemufaro, munhu wose anoda kuva nemufaro. Nyota yekuyanana. nyota huru idzo mwari akaisa matiri kuti tigova nenyota yake. Mwari akakusika kuti ugova nenyota yake. Zvino tinoedza kuigutsa nemwewo mhando yenyota, nemwe mhando yekuteyamiswa kwenyota yechokwadi. Munoona here zvazviri panyama? Munoona here zvazviri pamweya? Tinofunga chero tangojoina chechi izvozvo zvaringana. Ndizvo zvoga zvatinofanira kuita. Zvakanaka, izvozvo zvakateyama zvachose. Kwete, Mwari anoda kuti uve nenyota yake. Senondo inotakwairira hova yemvura, saizvozvo mweya wangu unokutakwairirai imi, o Mwari. Maona. Zvino kana nondo iya yaitakwairira hova yemvura, toti dai pakauya mumwe munhu, imwe shamwari yayo, nondo inogona kuuyapo, yosikoti, nai, ndichakuudza zvandaigona kuita, ndinoziva kune chidziva chine matope zasuko. Ndizvo, nondo haaimboda zvakadaro, iye hazvaimuitira zvakanaka zvachose. Hapana chinogona kugutsa iyo nyota iri mumunhu kusvikira Mwari vapindamo. Anofanira kuiwana kana kuti anofa. Uye hapana munhu ane kodzero yekuedza kunyararidza kana kugutsa nyota chene iyi iri maari nezvinhu zvemunyika. Kwete changamiri, hazvina umwari kuita zvakadaro. Zvino kana uine nyota yamwari, usaende kunokwazisa muparidzi nokuisa zita rako mubhuku. Kana uine nyota yamwari, pane chinhu chimwe chete chinoigutsa chokuti usangane namwari. Kana uine nyota yamwari, ndiyo nzira yoga yaunogona kusangana naye kuita saizvozvo. Zvino pane njodzi huru zvakare kana ukasangwarira zvaunenge uchiita panguva iyoyo. Kana uine nyota yamwari, iva nechokwadi chokuti ndimwari wawana. Maona, iva nechokwadi chokuti nyota yako yagutswa. Asi kana Satani akambogona kuchiyamisa kubva pazvishuwo zvepanyama izvi, uye kuti anogona kuzviita kana akakwanisa, achangokuita kuti uedze kugutsikana. Munhu anobuda, chii chinoita kuti munhu adhakwe? Nemhaka yekuti ari kuneseka uye akadzamirwa. Pane chinhu chiri kushayika maari. Ndaiva kwaBayos kuno nguva shoma yapfuura. Zvino ndakanga ndiriko ndine hurukuro navo. Zvino zvakataurwa zvichinzi imomo zvokuti pachitaurwa nezvekunwa doro. Uye ndakavaudza kuti baba vangu vainwa doro. Ndokuti chii chakaita kuti vanwe doro? Ndikati handizivi. Akati nechikonzero chekuti pakanga paine chimwe chinhu iye chakanga chisiri kumugutsa. Zvino akafunga kuti anogona kunwa kuti azvibvise mupfungwa dzake. Ndakabva ndazvibata pakarepo. Munoona, vakanga vari Mwari zviro kwazvo vaiva chinhu choga chinogona kugutsa nyota iyoyo. Mwari pachavo ndicho chinhu choga chinogona kuigutsa nyota yemunhu ukagamuchira Mwari. Zvino Satani anotora zvinhu izvi sezvandambotaura ozvitsveyamisa. Zvino kana ukasapa nyota iyoyi nzvimbo yakafanira muupenyu hwako, uye worega kuva nenyota nekutora zvinhu zvakapiwa naMwari kuti zvipedze nyota iyoyo kuipedza, zvadaro Satani achazokutungamirira kune mamwe emadziva ake asingayerere ane tsvina enyika ino. Unofanira kuzviwana pane imwe nzvimbo. Kana ukashaya chokudya, unodya zvemubhini. Maona, uye kana ukasawana mvura wave kufa, unozonwa kubva muchidziva chese chese nokuti unenge wave kuparara. Asi hapana chikonzero chokuita zvakadaro. Kana uine nyota yamwari, nokuti Mwari ndimwari mupenyu, kwete chimwe chinhu chemunhoroondo. Mweya wangu unotakwairira imi, Mwari mupenyu, chinhu chinopa mvura mhenyu, chinhu chinogutsa. Pane humwe hunhu hwepanyama inongori nyota yemazuva ose munyota yemunhu hwemukati. Unokwanisa kuti, hama Branham, iyi nyota yemunhu hwemukati ndiyo here yemazuva ose? Hongu, zvinhu zvinotarisirwa pamasikirwo epanyama kuti munhu hwemukati ave nenyota. Uye ndezvekuti Mwari vakakusika wakadaro kuitira kuti ugova nenyota yavo. Vanoda kuti uve nenyota yavo ivo. Zvino Mwari vakakusika wakadaro. Akanga asina kusungirwa kukuita saizvozvo, asi akangozviita. Uye dai akanga asina kukuita saizvozvo kuitira kuti ugova nenyota, panenge paine pembedzo pamberi pechigaro chekutongwa. Waiti, handina kumbova nenyota yaMwari, asi hakuna pembedzo unayo. Uchazviita neimwe nzira. Unokwanisa kuiita ari muzimai wako, unokwanisa kuiita iri motokari yako, unokwanisa kuita chimwe chinhu. Unogona kuenda kuchurch kuti ugoedza kuigutsa. Zvino handina chandinopikisa pakuenda kuchurch. Asi akuzi iko kugutsikana. Zviri pakuwana Mwari, Mwari mupenyu, Mwari wekudenga mumwoyo mako. Izvozvo zvinogutsa chishuwo nenyota yauri kushuvira. Zvino nokuti akakugadzira saizvozvo kuti ugowane nyota yake yekuyanana naye. Zvino pane nyota yechokwadi yekuyanana. Zvino tinofarira kusangana mumwe nomumwe tiri kuzviita manherano. Tasangana pano pamwe chete manherano nokuti tinofarira kuyanana mumwe nomumwe. Sei tichidaro? Nokuti pane chimwe chinhu chiri matiri chinoita kuti tide kusangana mumwe nomumwe. Izvozvo zvinotarisirwa. Zvino tinosangana pano pachinhu chimwe chinotibatanidza nokuda kwokuti tose tine nyota yaMwari. Maona, zvino tinosangana pano panzvimbo yenguva dzose yechinhu chatinofarira tose nekuyanana. Muchechi manheru ano muno, munogona kunge mine maonero akawanda akasiyana emasangano nezvakadaro. Asi kana zvasvika panyota iyoyi, tinogona kusangana pane chinhu chinotibatanidza chiri chimwe, tose tine nyota. Vamwe vanogona kunge vachitenda mukusasa mvura, mumwewo uyu pakubhabhatidza, mumwe anoita zvokudira mvura kana zvimwewo. Asi kana zvasvika pakuva nenyota yaMwari, tinouya panzvimbo imwe yatinobatanidzwa. Uye Mwari vakatisika kuti tigoita saizvozvo, kuti tigova nenyota yavo uye nekuyanana navo. Hapana chimwe chandinoziva. Pandaive kakomana kaduku, ndinorangarira kuti ndakakurira mumhuri yaive yevarombo zvikuru. Uye ndinorangarira kakawanda ndaienda kunze neshamwari dzangu. Ndakanga ndisingapfeki nguo dzokuti ndigokwanisawo kuenda kune nzvimbo dzakadzikama. Asi handizivi pane chimwe chinhu chiri pavanhu chandaifarira. Ndaifarira kunge ndiinavo. Asi ndakanga ndakaita sokunge zvinganzi gwaidema. Zvino pandakaponeswa ndokuwana chinhu chiya mandiri chandainzwira nyota. Shamwari. Mumwe aizova shamwari yepedyo kwandiri. Mumwe wandaizovimba naye. Mumwe waunogona kugara naye pasi womutaurira nhunha dzako. Zvino pandaka ndakawana kugutsikana kwechokwadi kwemazviro kwazvo. Pandakawana Jesu Kristu. Mugutsi wemazviro kwazvo wechokwadi. Anobvisa zvose zvose. Anopedza nyota yose. Okupa chimwe chinhu icho. Icho chinoratidzika kuti hapanazve chimwe chingatora nzvimbo yake. Zvino kuti Satani anoedza zvakadini kutsveyamisa kugutswa kwemunhu wemukati, iyo nyota yemunhu wemukati. Anoedza kukupa zvose kuti uigutse. Uye ane unyengeri hukuru kunyanya sei mazuva ano okutsveyamiswa. Ino inyika yakatsveyamiswa. Urudzi rwakatsveyamiswa. Vanhu vakatsveyamiswa. Zvinhu zvose zvakatsveyama. Uye zvanga zvichitsveyamiswa zvishoma nezvishoma kusvikira tave muzera rine unyengeri unodarika hwakambovapo rakamboraramwa nomunhu. Rave neunyengeri kudarika hwakare. Zvino haukwanise kufungidzira unyengeri hwave munyika. Kunyangwe nehama dzedu sevanhu vemuAmerica. Ndaitaura pane imwe nguva yapfuura, ndakanga ndiri mumasango masvondo mashoma apfuura, ndikaona pakiti yefodya iri musango. Zvino yaiti ipapo sefa yemunhu anofunga. Zvino ndakaenda musango kwekachinambwe ndokubva ndadzoka. Ndokuramba ndinazvo mupfungwa dzangu. Sefa yemunhu anofunga uye kuravira kwemunhu anoputa. Zvino ndakanga ndiri kuWorld Fair makore mashoma apfuura. Ndinorangarira pavaiva na Hugh Briner nevamwe ikoko pavairatidza zvemidzanga yefodya kuti vaitora chiutsi vochiisa pachimedu chedombo, vozotora Q-tip vokokota nikotini kubvapo ndokuiisa pamusana wegonzo. Mumazuva manomwe rakanga rava nekenza yokuti rakanga risisakwanise kana kusimuka. Munoona kubva pamudzanga mumwe chete. Zvino vakazoratidza zvazvinoita zvapinda mumapapu emunhu. Vamwe vava vanoti handihukwevi mukati, ndinongodhunzira mukano. Zvigoratidza mapindiro azvo mumate zvigodzika nenzira imweyo nepauru. Munoona. Zvino murume uyu akati, munonzwa kutaura kwakawanda pamusoro pesefa. Akati, zvino kana wava nehavi pane nyota, muri kuona havi yekuputa mudzanga wefodya. Chimonera chimwe chete chinogona kugutsa havi iyi kwechinguva. Asi kana uine sefa, zvinotora midzanga mina kuti ukutswe ndokuti nokuti unenge wave kungowana chikamu chimwe kubva muzvina cheutsi ndokuti kuravira kwemunhu anoputa munoona haukwanise kuva neutsi usingawanewo tara zvino kana wawana tara wavarekenza saka hezvo izvo munoona anongori mano mano zvino ndinofunga pamusoro pekambani yefodya iri munyika ino uye ichiraramiswa nenyika ino zvino nemano akadaro okunyengera zvachose zvizvarwa zvemuamerica kuvanyengera sefa yemunhu anofunga anongori mano okuti vatengese fodya yakawanda zvino ndakafunga pamusoro pechinhu icho sefa yemunhu anofunga ndakafunga izano rakanaka saka pane sefa yemunhu anofunga ndiro iro bhaibhiri rino sefa yemunhu anofunga anotora sefa iyi ichabuditsa kuravira kwemunhu akarurama maona zvino haukwanisi kudhonza chivi nemumapeji ebhaibheri rino kwete rinochibisa rinochisefera kunze zvino unogona kuenda kuchechi wotora zvese zvese asi haukwanisi kupfuura nemubhaibheri iri wogova nechivi harizviiti rinosefera chivi chose kunze uye rigokupa kuravira kwemunhu mutsvene nokuti kana munhu achifunga kuti anoda kuva mutsvene uye agofanana namwari agova mwanakomana kana mwanasikana wamwari zvadaro anenge ave kuda sefa chaiyo saka anomisa chivi chose kudivi iri rebhaibheri zvino anogona kuunza mweya mutsvene bedzi nemubhaibheri uyo akanyora bhaibheri kuravira kwemunhu mutsvene kuva nesefa iyi yemunhu anofunga zvino tinoona kunyengera kwazviri kuita muzuva rino mateo 24:24 jesu akati mumazuva okupedzisera kuti mweya miviri iyi ichange yakafanana zviri pedyo kusvikira yaitonyengera vasanangurwa dai zvaibvira zviri pedyo nepedyo kwokunyengera kwakadini kwechakanaka nechakaipa kwatinako nhasi uyezve nemuhurumende yedu mune zvematongerwo enyika hatina kana munhu watinogona kuti ndeye zvematongerwo enyika anonyatsomira nezvaanofunga kuti zvakanaka vari biko vana Patrick Henry nevana George Washington nevana Abraham Lincoln vedu vanhasi sokungotaura kwakaita mutungamiriri wenyika wedu paya maitiro kana vari kuda communism vanogona kuiwana chose zvacho chingadiwa nevanhu kuti haasi here munhu uyo asingataure zvaanotenda munhu anomira pamusimboti wechitendwa anomira pane icho chinonzi musimboti wezvaanotenda kungoda kuenda nenzira yakareruka uye ndiwo maitiro ave kuita vanhu muchechi vanoda kuuya vojoina chechi uye voti saka izvo ndizvo ndajoina chechi zvino uri kuedza kugutsa nyota huru tsvene yakaiswa namwari mauri nharirire iya iri kuedza kukutendeusira kuchinhu chakanaka zvino iwe woedza kuigutsa nokujoina chechi kudzokorora chitendwa kana chimwe chakadaro nokuti hapana zvimwe kunze kweupo chaihwo pamwe nokuzadzwa namwari pachake muupenyu hwako ndizvo zvinoigutsa haazogutsikane nechitendwa haufe wakakweva chitendwa nemubhaibheri iro kwete hamuna kana chitendwa chavaapostori sokudanwa kwachinoitwa hachizogoni kupfuura nemo ndiratidze mubhaibheri apo chitendwa chavaapostori chinoti ndinotenda kereke tsvene yeroma katorike ndinotenda mukwadzana nevasande apo bhaibheri rakati pane murevereri mumwe pakati pamwari nemunhu ndiye murume kristu jesu haufe wakazvikweva nemubhaibheri haufe wakapfuudza madhanzi ose aya nezvikabudura nezvinhu zviri kuitwa nevanhu nhasi zvekuzonyongoka nechiwatusi neizvi zvose nemushoko ramwari haukwanise kupfuudza zivo yechimanje-manje nemubhaibheri rinopikisana nazvo munoona zvino unoedza kugutsa iyi nyota asi unoona zvicha bhaibheri rino rinogutsa chete kuravira kwemurume kana mudzimai akarurama mweya mutsvene uyu wavanoseka vachiti wave kupenga asi izvozvo zvinogutsa chishuwo chacho chinhu icho chisingazivikanwe nenyika vazvitsveyamisa kubva parubhabhatidzo rwechokwadi rwemweya mutsvene pamwe neshoko ramwari kune zvipi kuzvidziva zvine tsvina zviziva zvechechi zvedzidziso nezvitendwa pamwe nekupesana kwemasangano nezvimwe zvakadaro. Ukati uri muKristo, ndiri muMethodist, ndiri muBaptist, ndiri muPresbyterian, hazvina chinhu chimwe chazvinoreva kuna Mwari. Kana chimwe haukwanisi kupfuudza zvinhu izvozvo nemubhaibheri raMwari pano. Uye uri kuedza kugutsa nyota tsvene yawakapiwa naMwari kuti uve nenyota yake. Ndizvo here? Iye zvino munoziva kuti Dhavhidhi akati pano kuna Mwari mupenyu. Zvino pakutanga kwakanga kuine shoko, uye shoko rakanga riri kuna Mwari, uye shoko rakanga riri Mwari. Zvino shoko rakaitwa nyama rikagara pakati pedu. Zvino hapazova nekugutsikana kusvikira shoko iri riri Mwari rave benyu mauri. Ndipo paunoona Mwari pachavo vachizadzikisa vimbiso dzavakaita muBhaibheri. Iye zvino tine vadudziri vakasiyana-siyana veBhaibheri. Imwe chechi inoridudzira nenzira iyi, imwe inoridudzira nenzira iyo, uye imwewo nenzira iyi. Vamwe vanongotora zvishoma zvaro, vamwe vanotora pano neapo chikamu charo. Asi Mwari anozvidudzirira pachake. Kana achinge aita vimbiso oizadzikisa, ndiko kududzirwa kwayo. Kana ndikakuvimbisa kuti ndichange ndiri pano nhasi manheru, zvino ndiri pano, ndiko kuzadzikiswa kwevimbiso yangu. Kana ndikati ndichasangana newe mangwanani, zvino ndovapo, ndiyo vimbiso yangu. Hapachadiwi kupiwazve chimwe chikonzero ndinofanira kunge ndiripo. Zvino kana Mwari achinge apa vimbiso, ouya kuzozadzikisa vimbiso iyoyo, ndiyo dudziro yevimbiso iyoyo. Uye ndinokurudzira munhu upi zvake kuti atore Mwari pashoko rake ogoona kuti shoko rose riri muBhaibheri harisi chokwadi here. Ndizvozvo, ndizvo zviri nyota iya iri mukati umo. Unoti, dai ndakararama mumazuva aJesu, ndaingadai ndakaita zvakati nezvikati. Handiti here uri kurarama mumazuva ake? Ko, tiri kuitei pamusoro pazvo? Tiri kuitei? Unoti, zvakanaka. Chii chawaita pamwe zvakaitwa nevafarisei? Vaive nhengo dzechechi uye vakaramba Jesu Kristu. Tinogara tichiti nhasi vanhu vanoedza kuti tinoenzanisa, tinofanira kuenzanisa peji yeBhaibheri nepeji yeBhaibheri, gwaro negwaro. Hachisi chokwadi, kwete, hachisi chokwadi. Inzwi rechiGiriki iri rinoreva zvokuti, uye iri rinoreva zvokuti. Ivo maGiriki pachavo kare muna Isaiah Council nevanyori kareko vaiva nenzira dzakasiyana. Mumwe aitenda nenzira iyi, uyo mudzidzi wechiGiriki aireva zvakati, uye mumwe achiti uyo anga achizvireva nenzira iyi. Zvino vakaita gakava pamusoro pazvo. Hatidi dudziro yevadzidzi vechiGiriki kana yemashoko echiGiriki. Kumuziva ndiwo upenyu, iye munhu Kristu pachake. Kwete kuenzanisa, pachizaruro ndipo apo Mwari akavakira chechi yake. Zvino kana tisakavakira pachechi imwe chete, Bhaibheri rakati Abheri nokutenda. Zvino kutenda chizaruro chaMwari. Maona, kutenda chizaruro chaMwari. Zvakanaka, chinhu chose ichi chakavakirwa pachizaruro, uye ndokunge zvazarurwa kwauri. Jesu akati, ndinokutendai imi Baba kuti makavanza zvinhu izvi kubva kune vachenjeri venyika ino, mukazvizarurira kuvana vanogona kudzidza. Munoona, zvino nyaya yose ndipo payakavakirwa. Unofanira kuziva munhu, haukwanise kuigutsa nokujoina chechi. Unofanira kuwana munhu uyu Mwari pachake. Rinova ndiro shoko nedudziro yezvaari muzuva rino. Vimbiso dzaakapa muzuva rino, vanhu vaainge achazova navo muzuva rino. Chechi isina gwapa kana kuunyana hazvireve sangano. Zvinoreva vanhu, munhu mumwe nemumwe asina gwapa kana kuunyana. Pachava nevaviri panhovo, ndichatora mumwe ndosiya mumwe. Vaviri mumunda, ndichatora mumwe ndosiya mumwe. Asi kana Mwari nyota tsvene iya yokuda kufanana naye, zvino woona kuti shoko rake riri mauri richizvisimbisa kuti uri muranda waMwari. Chose chinotaurwa naMwari unonyatsochiita nemazvo. Zvino unenge wave kupfuura nemumatanho chaiwo ekugutsa nyota tsvene iri mauri. O, ndizvo chaizvo vanhu vachakuseka uye vachiti wasangana musoro, wave kupenga. Asi rangarira kuti vari kunwa kubva pai. Munoona, tarira pavari. Ungafungidzire here chisipiri chikuru chiri kupachurira mudenga mvura yakanaka? Zvino mumwe munhu anenge ari pane rimwe remakomba ari zasuko. rine mazunguzuru wakafa nezvitendwa zvinhu zvose zviri mariri achinwa ari zasuko achitarisa kumusoro achikusotesa. Oh, sei hazivi zvakaita hova inopedza nyota yaugere pairi. Ndizvo chaizvo tina Mwari mupenyu. Kwete uyo akafa makore mazana gumi nemapfumbamwe akapfuura ndokugara ari muguva, asi uyo akamukazve. VaHebheru 13:8 inoti, ndiye mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Mweya mutsvene mumwe chete wakaburuka nezuva rePendekosti ndiyo mumwe chete uri pano iye zvino. Iye ndiye mugove unogutsa nokuti ndiye shoko. Ndizvozvo Mweya mutsvene akanyora shoko, anodudzira shoko. Bhaibheri rakati muna Petro wechipiri, Mweya mutsvene ndiwo wakanyora Bhaibheri. Varume vakare vaisundwa nemweya mutsvene vakanyora Bhaibheri. Zvino haukwanise kuzviita, haukwanise kugutsa nyota tsvene nechinhu chisiri Mwari pachake achigara mauri, ari mumunhu wemweya mutsvene. Dzidzo, tsika, kujoina machechi, kudzokorora zvitendwa, kuenda kunova nhengo yeungano, zvinhu zvese izvi zvakanaka zvikuru, asi zviro kwazvo hazvigone kumisa kunyarara kutsvene uku. Iyo nyota tsvene ndizvo ndanga ndiri kureva, hazvinyaradzi nyota tsvene iyi. Ndaiteerera Billy Graham muvhangeri mukuru pane humwe usiku. Ndinokutaurirai, ndinomunamatira zvakanyanya zvino kudarika zvandakamboita. Ndakaona achinyatsovakarira pane zvavakanga vaita. Akati, iro boka revafundisi rinouya richidzika nomumugwagwa vakapindura makora, vachienda kwavakanga vasingafaniri kuenda, vachizvipinza mune zvimwe zvinhu. Asi vaifamba vachidzika nomumugwagwa vachiridza maoko avo nokuridza pasi netsoka dzavo. Saka vairatidzika sevaumburuki vasina utsvene. Zvino munoona, asi vane chimwe chinhu chava vanotenda machiri. Vane chimwe chinhu chinofadza munhu wavo wemukati. Vane chimwe chinhu chavanofara nacho. Mumwe mudzimai akaenda ndokunoisa musoro wake pane imwe nzvimbo zasuko. Zvino ndokubva vafunga kuti akafira chitendero, uye akanga asina kufanirwa kuita zvaakaita. Zvino tinoona kuti varume ava vaiva nechimwe chinhu chavaigona kuomberera maoko avo. Vaifara vakanga vari kuita chimwe chinhu. Zvakanaka kana uchigona kuita zvakadaro pachichitendwa chaunofunga kuti ndechechokwadi pano. Zvinoomira muchechi mumwe munhu wouchira nemaoko ake kana kuridza pasi netsoka madhikoni anavaburitsa nepamusiwo. Munoona, vaendesa vanhu vavo kuchidziva chine china chezvitendwa nemasangano panzvimbo yokuvapa chikafu cheshoko raMwari dzvene rakaropafadzwa rinounzwa nesimba rokumuka kwaJesu Kristu. Munoona, vanoedza, vanopedza nyota yavo vachiti ndini chiremba nhingi nhingi kana kubva nokune imwe seminari kana chimwe chikoro, asi izvozvo hazvina chimwe chete chazvinoreva kana chimwe zvacho. Asi munoona, ivo vanoedza kuzvigutsa vachiti zvino Mwari vachandicherechedza nokuti ndiri mufundisi wavo. Mwari vachandicherechedza nokuti ndiri baba vatsvene nhingi nhingi kana mubhishopi nhingi nhingi kana zvimwewo zvakadaro. Vari kuedza kugutsa nyota yavo ipapo apo usingagoni kuzviita. Ndine PhD, LLD, ndine Bachelor of Art yangu, ndine zvakati. Izvozvo zvakanaka, asi kwandiri zvinongoreva kuti wave kurewo naMwari zvakadaro. Ndizvozvo kuve kure naMwari zvakadaro nguva dzose. Unoziva Mwari chete nechiitiko. Haukwanise kudzidza izvi mauri, zvinoberekwa mauri. Chimwe chinhu chaunopiwa naMwari. Dzidzo hainei nechekuita nazvo. Mumwe wevanhu vakurusa muBhaibheri akanga asingagoni kusaina zita rake, mutsvene Petro. Ndizvozvo chaizvo iye naJohani, Bhaibheri rakati vari vaviri vakanga vasingazive uye vasina kudzidza. Asi zvakafadza Jesu kumupa makii eumambo, nokuti aive nenyota yaMwari. Amen. Nyota yaMwari yekuyanana hongu changamire. Oh, ini zvangu ndinofunga pamusoro paIsaya mujaya uya. Oh, mujaya akarurama akanga ari zasi mutemberi rimwe zuva. Mambo mukuru akaisa chiso chake chakamutarisisa akafunga kuti akanga ari mumwe wevarume vakurusa. Naizvozvo akanga ari munhu mukuru, akakudzwa nevabereki vakanaka, amai nababa vakanaka. Asi paakazobuda zvematongerwo enyika zvake zvakanga zvakachena, uye akagadzirisa zvinhu naMwari. Zvino Isaya wakamutarisa ndokufunga kuti akanga ari munhu mukuru ndokumutora semuenzaniso. Asi usambofa hako kana wakaita munhu, asi munhu Kristu Jesu kuti ave muenzaniso wako. munhu wose anokundika. Kwapera chinguva akazosvika panzvimbo akange ava mambo. Asi akaedza kutora chinzvimbo chemuprisita ndokupinda mutemberi ndokurohwa nemaperembudzi. Zvino Isaya wakanetseka zvikuru, saka akaenda kutemberi ndokutanga kunamata. Akafunga kuzodzikako kuti anonamata zvishoma. Iye zvino, tarisai, murume uyu aiva muprofita. Asi zasi uko mutemberi kwaiva nemurume wechidiki akanga ari kuchema kuna Mwari rimwe zuva. Zvino chiratidzo ndokuzaruka pamberi pake. Zvino paakadaro akaona ngirozi nemakerubhi aine zviso zvawo zvakafukidzwa nemapapiro awo netsoka dzawo dzakafukidzwa achibhururuka namapapiro maviri. Uye aiita achienda shure nemberi achikwira nokudzika mutemberi achidanidzira, "Mutsvene, mutsvene, mutsvene, Jehovha Mwari Samasimba." Zvino Isaya, nyota huru iya yaakambova nayo, zvichida aha akanga aenda kuchikoro, zvichida aha akawana fundo yakanaka, aiva nenzwisiso inoshamisa yemupfungwa yekuti Mwari aifanira kunge akaita sei. Akanga anzwa kubva kuvaprisita akambopinda mutemberi. Akanga akakudzwa kuva mutendi, asi munoona akanga asati ambosangana nazvo chiso nechiso. Maona, akanga aine chishuvo chokuita zvakanaka. Akanga achida kunge akarurama, asi akanga achingova nezvedivi redzidzo. Akanga achingozviziva nedivi rezvedzidzo yeBhaibheri. Asi paakapinda mutemberi nezuva iroro ndokuona makerubhi aya achifambisa mapapiro aya mberi neshure, ndokucherechedza kuti ngirozi idzi dzinoshumira pamberi pechiso chaMwari. Uye ngirozi idzi dzakanga dzisingazive chinonzi chivi, uye dzichimira muupo hwaMwari dzaitofanirwa kufukidza zviso zvadzo zvitsvene kuti dzigomira muupo hwaMwari. Zvino muprofita uyu akadanidzira achiti, "Ndine nhamo nokuti ndiri munhu wemiromo yakasviba. Dzidzo yangu yose yeBhaibheri, fundo yeBhaibheri nezvimwe zvandakadzidza, pfungwa dzose dzakanaka dzandaive nadzo pamusoro paMwari ndachitarisana nazvo iko zvino." Akati, "Ndiri munhu wemiromo yakasviba uye ndinogara pakati pevanhu vane miromo yakasviba. Dzidziso dzavo dzose dzemirayiro nezvinhu zvose zvavakamboita hazvina kumbosvika panzvimbo iyo paakapinda muupo hwaMwari ndokuona Mwari nemeso ake. Uye nguo yake paakanga agere kumusoro kumatenga, zvino heunoi uyo achitarisana chiso nechiso nemaziro kwazvo." Zvino akadanidzira, "Ndiri munhu wemiromo yakasviba uye ndinogara pakati pevanhu vasina kuchena." Zvino zvakaitika kuti kerubhi yakatora mumbato nezimbe remoto kubva paaritari ndokuguma miromo iyi isina kuchena, ndokumushandura kubva kuva mbwende kana kuti kubva kuva munhu akadzidza, mudzidzisi, kuva muprofita wokuti shoko raMwari raizotaura nemaari. Ichokwadi, paaive muupo hwaMwari chakave chimwe chinhu chakasiyana. Nyota iya yaaiva nayo yakanga yasvika pachiro zvino kusvikira azadzwa nawo. Zvinorega ndikutaurire shamwari, handina basa kuti machechi mangani awajoina, angave mazita mangani awakaisa imomo, ndekupi kwaungaenda, uye kuti wakasaswa, wakabhabhatidzwa, kana zvimwe zvaungave, kusvikira wasangana nemunhu iyeye Jesu Kristu. Izvozvo ndicho chinhu choga chinonyatsogutsa. Manyawi haagoni kuzviita. Unogona kushetuka-shetuka uchidzika uchidanidzira kusvika paunodira, uye unogona kumhanya uchikwira nokudzika pasi, kana kuti unogona kutaura nendimi paunodira. Zvino zvinhu izvi zvitsvene uye zvakanaka. Handitauri chinhu chinopikisana nazvo. Asi kusvikira wasangana nemunhu uyu, mugove unogutsa, chinhu icho chinobata tsinga dzose mumutumbi wako, kwete nemanyawi asi nekugutsikana. Ndaimboona chimwe chiratidzo chidiki chaiti, kana uine nyota iti parfait. Kwakanga kuine chimwe chinwiwa chiduku pandaive mukomana chainzi parfait. Ndinorangarira ndichidzika nemugwagwa ndichibva kunoraura. Ndakanga ndaenda kuchidziva chemvura dzisingayerere. Zvino ndakanga ndoziya nenzara ndokuona chiratidzo chaiti, kana uine nyota ingoti parfait. Ndakatanga kuti parfait, parfait, nyota ikatowedzera panguva dzose idzodzo. Zvino ndakasvika pokuti ndakanga ndisisakwanise kusvipa mate mushure mechinguva. Ndakava nenyota huru huru. Saka muri kuona, izvozvo hazvigone kuzviita. Hapana chime chini chingai gutse. Andina basa. Unogona kunwa makoko kora. Unogona kunwa chose chaungada. Nemvura dzakarungwa shuga. Zinofufuma. Nezvimwe zvakadaro. Hapana chino guta nyota. Semvura yakanaka. Inotonorera. Yemuhova. Inotonora. Ndiyo inoguta nyota yacho. Zvimwe zvinhu zvose izvi. Zvinongotsiva. Kuti ngadirei kutora. Chinofano tsiva. Ipo paine rubhabhatidzo rwemweya mutsvene chairwo. Rwunogutsa tsinga dzose nechishuwo chiri mumunhu wemukati. Zvadaro unyatsomira wakatarisana nerufu. Semuapostora mukuru, Pauro akati, "O rufu, rumborera rwako rwuri kupi? Uye bwiro kukunda kwako kuri piko?" Asi tinotenda Mwari anotipa kukunda kuburikidza nashe wedu Jesu Kristu. Ndicho chiitiko hama chinogutsa runyararo rutsvene runo. Kana kuti iya nyota tsvene iri mauri. Chinoigutsa. Hapana chimwe chinhu zvakare chaunofanira kuita nezvazvo. Hongu, chinochenesa miromo. Zvinopanewo zvakare vamwewo vanhu vanorarama pamanyawi. Pane vamwe vanhu vanoti, zvakanaka, tine zvakawanda zvakadaro mubato redu rePentecost. Zvino vanopindamo zviri zvakanaka, vanoridza maoko avo. Pamwe nekuridza mumhanzi. Mumhanzi ukamira. Zvose zvinenge zvadirwa mvura. Munoona. Zvino isu tinozviita. Isu tapinda mutsika yokuita zvakadaro. Isu yangova imwe yetsika dzedu. Regai ndikuudzei chimwe chinhu. Kana uchinamata Mwari mumweya nemuzvokwadi. Kana yave tsika kwauri paunozviita nokuti unofunga kuti unofanira kuzviita. Nokuti unofunga kuti kana ukasadanidzira, kana kusvetuka-svetuka, kana kutamba nemumhanzi, muvakidzani wako achazofunga kuti wadzokera kumashure. Uri kunwa kubva pahova isingayerere. Ndizvo, kusvikira wazadza tsinga yose, kusvikira mweya mutsvene pachawo wotubwida uri mauri. Handina basa kuti mumhanzi uri kurira kana kuti vari kuridza pedyo nekwamuri, Mwari wangu, kana zvimwewo. Mweya mutsvene unenge uchiri kuridza mabhero erumbidzo mumwoyo mako. Izvozvo zvinogutsa. Ndiwo mugove waMwari unogutsa. Chose chisiri izvi waparara. Unogona kutaura nendimi sevanhu nengirozi. Unogona kupa upfumi hwako hwose kuti upe varombo chokudya. Unogona kuprofita. Uye unogona kunge uine ruzivo uchinzwisisa zvose zvakavanzika. Nezvimwe zvose uye unoramba pasina zvauri. Vakorirevo kutanga 13. Kusvikira chiya chinogutsa ndicho choga chinogona kugutsa nyota yacho. Mweya wangu une nyota yaMwari mupenyu senondo inotakwairira hova yemvura. Kunze kwokunge ndaiwana tinoparara. Ukasvika pakuva nenzara yaMwari zvakadaro, pane chinhu chinoitika. Mweya mutsvene unokutungamirira kuzvitubu zvikuru izvi zvaMwari. Hongu changamire. Zvino ichocho chinhu chakanaka kunamata mumweya ichokwadi. Asi pane dzimwe nguva une mweya pasina zvokwadi. Mutsvene Johani 4 yakati tinonamata Mwari mumweya nezvokwadi. Zvino Jesu ndiye zvokwadi, ndizvo chaizvo, uye ndiye shoko. Hova dzakatumwa naMwari kuti dzikugutse panyama, Satani akadzisvibisa dzose. Akaisa chepfu mune yose yaakakwanisa kupinda mairi. Ndizvozvo, akatora hova huru iyi yechechi. Iyoyo ndiyo yaive nzira yaMwari. Jesu wakati, padombo iri ndichavaka kereke yangu, uye masuo eGehena haangaikuriri. Zvino pane mamwe maonero akasiyana naiwaya. Vanhu veRoma, makatorike vanoti, akaivakira pana Petro. Munoona. Kana zvakadaro, Petro akadzokera kumashure mumazuva mashoma. Saka haina, zviro kwazvo, haina kuvakirwa pana Petro. Petra, dombo duku. Zvino maprotestant vanotaura vachiti, akaivakira paari iye, Jesu Kristu. Pasina kuenda akasiyana. Asi ndinopesana navo, haana kumboivakira pane chimwe chazvo. Akaivakira pachizaruro chokuti iye aiva ani. Akati, wakaropafadzwa iwe, Simoni, mwanakomana waJonasi. Nyama neropa hazvina kuzarura izvi kwauri, asi baba vangu vari kudenga vazarura izvi kwauri. Kwete nezivo, hauna kuzvidzidza namabhuku. Hauna kuzvidzidza nekujoina chechi. Hauna kuzvidzidza mukudaridzira waka. Asi mweya mutsvene pachake aunza munhu waJesu Kristu kwauri. Zvadaro, padombo iri ndichavaka kereke yangu, uye masuo eGehena haaikundi. nyota chene iya ya gudzwa mumunu wa Jesu Kristu. Hezo kaizo, ndicho chinu chatinoda kutaga, kugutsa nyota nacho. Zvakanaka, tinoona kuti tinofanira kudaro. Zivo, iri zvangu. Zivo chinu chikuru kwazvo, tinozara uye muzuva rino tizere nayo. Asi munoona, zivo, sezvandaitaura pane rimwe zuva, ndichitaura pachidzidzo chezivo. Paiva nemumwe murume akanga akamira panze, akanga achitaura neimwe shamwari yangu, akanga akamira ipapo. Achiti, kana munhu asingatendi mune zvedzidzo, ko anoverengerei Bhaibheri? Vano, ndakafunga. Saka kana vakatadza kunzwisisa zvakataurwa naIshe Jesu, ko vachazonzwisisa sei dununu rakafanana neni pane zvandinotaura? Vakatotadza kana nekumunzwisisa nekujeka kwose kwaaiyoyi. Akadaro pane rimwe zuva, kunze kwokunge watodya mutumbi ropa, kukanwa ropa nokudya mutumbi womwanakomana wemunhu, hauna upenyu mauri. Haana kumbozvitsanangura, akangopfuurira mberi. Ndizvozvo, munoona. Zvakanaka, vakati, murume uyu anodya vanhu, tinomuda kuti tidye mutumbi wake nokunwa ropa rake. Ndimusveta ropa, munoona. Anoda kuti isu tive vana musveta ropa. Maona, ndavana nyanjere. Asi akati, makwai angu anonzwa inzwi rangu. Munoona, rinouya kuva sanangurwa. Mwari akasanangura kubudikidza nokufanoziva. Uye vose avo baba, hapana munhu anogona kuuya kwandiri kunze kwokunge baba vamukweva. Uye vose vandakapiwa nababa vachauya, vacharinzwisisa. Vadzidzi vakanga vasingarinzwisise, asi vairitenda. Maona, ndizvozvo, kana ukaritenda, haninzwisise zvinhu zvakawanda. Ndinoritenda zvakadaro, maona, nokuti Mwari vakati rakadaro. Zivo, munoziva, ivhangeri yaSatani izivo. Manga muchizviziva here? Akaiparidza mubindu reEden kuna Eva, uye ndokunyengerwa neivhangeri yake yezivo. Zvino, wasvibisa rudzi rwose rwavanhu nayo. Ndizvozvo chaizvo. Vatora urongwa hwedzidzo ndokuuyisa muchechi. Zvakanaka hazvo kunze uko, asi kwete mushoko raMwari, kwete changamiri. Hauzive Mwari nedzidzo, hauzive Mwari nokunoku nokuziva maitiro, kudzidza masvomo nokutaura mashoko makuru. Pauro akanga ari munhu akangwara, asi paakauya kuna Kristu akagamuchira Mweya Mutsvene ndokuenda kuvaKorinde, akati, handina kuuya kwamuri nemashoko anonyengera ouchenjeri hwevanhu, kunyange aigona kunge akazviita. Akati, ndakauya kwamuri nesimba rekuratidzwa kweMweya Mutsvene kuti kutenda kwenyu kugova muna Mwari, kwete muuchenjeri hwemumwe munhu. Dzimwe nguva tinogadzira urongwa hwechechi, vanodanawo mufundisi wavo wavo. Chechi inosvika pakuvhotera mufundisi. Vanoti, zvakanaka, mufundisi uyu zvino ane madhigiri maviri ekukoreji. Akadzidza zvepfungwa kwemakore mana. Akaita izvi, izvo, nezvimwe. Zvino vanovhotera munhu wakadaro. Sei, panzvimbo yemufundisi anotenda kuti shoko raMwari rakafemerwa uye ndiMwari, uye agoriparidza shoko zvisinei kuti vanhu vanonzwa sei pamusoro paro. Mwari wakataurira Ezekieri munoziva vakati, zviparidze zvisinei kuti vanozvitenda here kana kuti kwete, iwe zviparidze chete. Zvakadaro, maona, ndizvozvo. Kana vakazvigamuchira kana kuti kwete, hazvina basa. Havana kugamuchira Jesu, akaramba achienda mberi achizviparidza zvakadaro. Maona, panzvimbo yemufundisi chaiye anonyatsoparidza shoko uye achitenda muna Mwari, vava vanoedza kuunza nyanjere munhu akafunda kudarika vose. Munhu anogona kumira mupurupiti anongotora maminitsi anenge 15 kuitira kuti vakurumidze kudzokera kumba vogoenda vamwe kunoitawo zvimwe. Uye Riki agotora kamotokari kake kemijawe obva aenda, uye vanogona kuenda kumabiko ekutamba vachizonyongoka nezvimwe zvose. Uye zvino, zvinongori bedzi masanganiswa echina yedzidzo. Ndizvozvo, ndizvo chaizvo zvazviri, ndizvozvo. Asi chii? Zvinogutsa kuravira kwavo, munoona. Zvinogutsa kuravira kwenhengo yechechi yemunyika. Hazvigutsi kuravira kwemutsvene anotora shoko nguva dzose. Asi vanoti, zvakanaka, zvino ava vanhu vave kuti pengei zvishoma. Munoona, havango havazvinzwisise, ivo vari kuedza kurarama muzuva rakapfuura. Inga zvinoshamisa, ndakauya kuno kumadokero ndokusikowana vari kuedza kurarama zvemazuva akare. Vanofarira nguva dzamamwe emazuva akare emacowboy. Zvino ukaenda muKentucky, mazuva akare emahillbilly, vanoda kuita saizvozvo, vova neurongwa pamusoro pazvo. Asi kana zvasvika pachinamato chakare, havanei nechekuita nacho. Mazuva echinyakare ndakauya kuno munguva yekupingudza mabhiza ndikaona vaine mumwe mudzimai mukuru ipapo aive nezvinhu zvegreen muzasi memaziso ake uye aine vhudzi duku rakagerwa mutsanga wefodya uri pamuromo wake. Tei, dai vakaona zvakadaro mumazuva akare vangadai vakafunga kuti ane chirwere pane imwe nzvimbo. Ivo vangadai vakamuvharira. Kudai amai vako vakabuda vachifamba vakapfeka nemapfekero aunoita iwe nemwanasikana wako nhasi. Chii chaiitika? Vangadai vakamuisa munzvimbo inochengetwa mapenzi. Ichokwadi, abuda asina kupfeka siketi yake. Saka zvinorangarirai, ndizvo zvimwe chete nhasi. Munhu ari kuora munyama yake. Kana vave kusvika pamazera anonzi epakati pakukura, pakati pemakore makumi maviri nemakumi maviri nemashanu, zvizenga zveuropi hwavo zvave kuorawo zvakare. Havachisina vanhu kusvika pokuti havachisina kunzwisisa kwakakwana. Havachazivi zvinorehwa nokuti kudzikama. Havachazivi mutsauko pakati pechakanaka nechakaipa. Uye kunyange urongwa hwavo hwedzidzo vano, manga muchiziva here, dzidzo ndinokwanisa kukuratidzai kuti ndeya diabolos. Kwete kuverenga nekunyora, asi ndinoreva kuisa dzidzo yavo muchechi menyu. Kokomunizm yakabira pai, sainzi, dzidzo, ndiye mwari wavo. Satani munoona, ndizvo zvaakazivisa kuna Eva. Ndizvo zvavachakabatirira pazviri. Iye zvino zvapinda mumachechi edu, zvapinda mumabaptist, methodist, nemapresbyterian, mapentecost, nevamwe vose. Zvimwe zvedzidzo, kushandisa njere, mumwe mukuru ningi, nezvimwe zvakadaro, izvozvo zvinongomukandira kure naMwari. Hazvina kunaka, hongu changamire. Zvino tinoona kuti ivo zvinogutsa chishuwo chavo, kana chechi ichinge yavhotera chimwe chinhu chakadaro, zvinongoratidza zviri mupfungwa dzechechi iyoyo kuti chishuwo chavo chakaita sei, kuti vane nyota yei. Vanoda kuti mufundisi wedu anofunga zvakatambanuka. Haana basa nesu tikanotuina vakomana vakasangana nevasikana uye anotoenda nesu. Mumwe musikana muduku akaudza Sara wangu rimwe zuva mufundisi wake akanga amboenda kuAfrica. Zvino paakadzoka akakumura nguo dzake manheru iwayo ndokupfeka tuhembe tunobata ndokumutambira chiwatusi kumuvaraidza ndokuti akambenge ari kuAfrica. Vawatusi rudzi rwuri ikoko munoziva. Vakomana, ndingada kuona mumwe vasikana vangu muungano yangu achiedza kuita chinhu chakafanana naizvozvo. Vatusi, munoona zvinongoratidza bedzi. Uye mufundisi agogara akatarisa mumwe wemuungano yake. Kamwe kane makore 16 kana 17 kasikana kunze uko kakashama zvakadapo. Zvino omurega pasina zvaitwa zvinongoratidza kuti akabuda muchidziva chine tsvina iye pachake. Munhu waMwari achiita chinhu chakadaro, zviro kwazvo zvakakwasharara, asi ndinocherechedza kuti ndiri kuparidzira nyika yoseo zvakare. Asi munozivawo izvi zvakare, hama hanzvadzi, rega ndikutaurire, ndicho chokwadi. Gora rinoda zvinhu zvakafa, ndizvozvo. Zvino izvozvo zvakafa, ndizvozvo chaizvo. Zvinoratidza pachena, zvinoratidza zviri pachena pano, zviri musoro wavo nenharire yavo kuti iri kuvapei, munoona. Izvo zviri mumwoyo mavo, mwoyo wavo unoshuvira zvinhu zvakadaro. Mwoyo wavo unoshuvira chechi ine vanhu vakadzidza zvikuru, kune vanhu vanopfeka zvakanakisa, uye mufundisi anongotora maminetsi 15 kana 20. Zvino ukapfuurira iwaya, vanomudana seri kuboka ramadhikoni. Uye haafaniri kutaura chinhu pamusoro pechivi, haafaniri kutaura chinhu nezvekupfeka zvikabudura, uye kana kutaura nezvevanhu vachiita izvi izvo kana nezvimwe. Haafaniri kutombozvitaura zvachose. Kana akazviita, bhodhi rinoita kuti abviswe. Muri kuona zvazviri? Ndiyo sefa yavo yemunhu anofunga. Bhaibheri rinoti muna Johani 2:15, kana uchida urongwa hwenyika ino, kana zvinhu zvenyika ino, nokuda kwekuti rudo rwaMwari harutomborimo mauri. Ko zvose zvokupengereka zvavaita muzuva rino nemuzita rechechi, vachiita square dance muchechi, bango, bingo, mapati, rock and roll yevechidiki, twist nezvose izvi. Onai uyu Elvis Presley, Diabolos akapfeka shangu, Pat Boone, Ricky Nelson, kunyadziswa kukuru kwati kwambotakurwa nenyika ino. Ndizvozvo. Vanoti, vanobatikana nezvekunamata zvikuru, vaimba nziyo dzechikristo avafanire kudaro church haifani kutombotendera chinhu chakadaro vamwe vemachinda aya anoenda kunze uko uye nasi maneru vari mubhawa kunze uko vachitamba nokuridza mumhanzi nezvese zvino usiku unotevera vanouya paaritari vochema neusiku unotevera vari kuridza mumhanzi paplatform oh baba vangu wee ko marara angasvika ko marara angasvika kupi zvakadaro hongu changamiri ngaazviratidze kutanga kuti munhu wamwari kwete zvese izvi nokuti anogona kukwenya chigitare kana zvimwewo kubva pachishoo chako unogona kuziva kuti ndiani ari pachigaro chokutonga chemumwoyo mako nokuda kwezvaunoda ndizvo zvinotaura iwe unoti zvakanaka ndinofunga kuti zvinhu zviya zvakanaka hama Branham saka chingorangarira zvino mumwoyo mako unoziva zvirimo hongu changamiri nokuda kwechiri kudyiwa nemunhu wako wemukati izvo zviri kuitirwa nyota nemunhu wako wemukati uye unoona kuti chinomugutsa kana risiri shoko rino ndino panenge paine chakacheyama nokuti mweya mutsvene unorarama neshoko roga maona ndinoda kuti muone imwe njodzi huru tisati tavhara kana usina mhosva yechimwe chezvinhu zvandataura uye ndiyo njodzi yekushaya hanya nenyota maona unoti ndine nyota tsvene asi ha handina mhosva hama Branham yokungoenda nonojoina church nezvinhu zvakadaro asi ona kushaya hanya nenyota asi ona kushaya hanya nenyota ukashaya hanya yekugutsa nyota yemvura kana chikafu unofa ukashaya hanya nenyota iri mauri yamwari unofa pamweya munodanira rumutsiriro unomirira kuti chechi yako ive nerumutsiriro zvakanaka harusi rumutsiriro rwako rumutsiriro runofanira kutangira mauri paunotanga kuva nenyota yamwari panogona kunge pasina imwe nhengo yemuchechi iri kuda rumutsiriro irworwo kana rukatangira mauri runozotungidza dzimwe nzvimbo maona asi munoona unoshaya hanya nenyota iyoyo ukarega kukama mhou kana mhou yava zamu rakasisa nemukaka zvino kana ukarega mhou iyi igogara yakadaro inooma mukaka ndizvo chaizvo ukarega kunwa mvura woti handichambofi ndakanwa zvakare unofa ukarega kudya chikafu unofa saka ukarega kupa mweya mutsvene shoko ramwari unofa imi makristo imi mabhaptisti mamethodisti mapresbyteriani mapentekosti veassemblies of god oneness twoness threeness chero zvamungava munoona handina basa izvozvo hazvina zvazvinoreva kwandiri handifunge kuti zvinodarowo kuna mwari munoona uri munhu dunga munhu uri chinhu chiri choga hamuzoendi kudenga sechechi kana sasangano unoenda kudenga semunhu mumwe zviri pakati pako iwe namwari ndizvo zvoga hazvina basa kuti uri wechechi ipi zvino kana ukarega kuverenga bhaibheri nokutenda bhaibheri uye mweya mutsvene uchidya pariri unofa jesu akati muna johani 4:3 gwaro randawana chaizvo jesu akati munhu haangararami nechingwa choga asi neshoko rose kwete chikamu charo tinotora zvishoma zvishoma pano ndinomuti wakadaro mutasvi webhaibheri anosvetuka mamwe mavhesi vanoti zvakanaka ndinotenda izvi asi zvino ngatiende uko munoona maona unofanira kuritora shoko neshoko jesu akati munhu anorarama neshoko rose rinobva mumuromo wamwari manga muchizviziva here zvino munoziva takaita kuti zuva ratigere mariri takaita kuti zuva rino kucheyamiswa kwezvinamato mwanasikana wangu akandidana nguva shoma yapfuura ndokuti kwandiri baba ari kune rimwe divi reimba akati uyai kuno tichange tine nhepfenyuro yezvekunamata yaive iri yekuimba kuimba dzimbo dzekunamata zvino paiva nekame kariki kakanga kachiverenga ipapo kana ndakamboona boka rinomhura ndirori vakomana vaive kumusoro ikoko nevanhu zvaiita sokunge mutambo wemunodyirwa zvichiita serumwe rudzi rwemaindia zvino vaingoenderera nekumbochirika vozorovana nezvibhakera kuripi kwakaendepi kuperera dziripiko nziyo dzakare dzataimboimba tichifara mumweya wamwari nemisodzi ichiyerera nepamatama edu Iyo zvino tinoedza kumbomira kufema kusvikira tisisina mweya wekufema wakakwana matiri kusvika chiso chichashanduka kuva neruvara rwebhuruu kuedza kuratidzira kuti uri muimbi weimwe mhando. Munoona takazvitevedzera kubva kuHollywood neurongwa hwose hwatinoona mukuimba uku kwezvenjere nekudzidzisa kushandisa mazwi. Ndinofarira kunzwa kuimba kwakanaka. Ndinofarira kunzwa kuimba kwakare kwakanaka kunobva pamwoyo kwechipendekosti. Asi zviro kwazvo ndinovenga katswiriri kavanoti kuimba muzuva rino. Ndizvozvo ndinofunga kuti ndicho chinhu chisina kana kumbofanira kucheyamisa. Ndizvozvo ndinoda kuona murume ari munhurume. Ndinovenga kuona uyo anenge akapfeka nguo dzemudzimai wake dzemukati kunze uko dzakatsemurwa parutii, uye nevhudzi rakaiswa rola rakarembera nechepano pamberi, uye nematani maviri evhudzi akarembera sematsumbu rakachekwa pamberi. Zvakadaro handingamboti zvakadaro murume. Haazive kuti ari diriripi rerudzi. Maona ndizvozvo. Munoona mudzimai, onai mudzimai ari kuedza kudimura rake ogadzira vhudzi rake sere murume. Murume ari kuedza kugadzira vhudzi rake zvitsumbu sere mudzimai. Murume ari kupfeka nhumbi dzemudzimai wake dzemukati. Mudzimai ari kupfeka hovhorosi yemurume. Munoona kunongori kucheyama kwese kwese. Ndizvo zvimwe chetewo zviri munyika nevanhu nemachechi nezvose. O Mwari, aripiko magumo ezvinhu izvi? Kuuya kwaishe Jesu Kristu ndiwo magumo azvo. Ndizvo kana ukarega kupa Mweya Mutsvene chokudya cheshoko raMwari. Jesu akati shoko rose richaitwa neMweya Mutsvene. Uye chiteerera zvino, ukaedza kuupa chikafu chisiri icho kana uri Mweya Mutsvene wechokwadi uri mauri, uchaziva mutsauko. Zvinorangarira kuti Mweya Mutsvene unodya pashoko raMwari. Haudye pakunakidzwa, haudye padzidzo, haudye pakuenda kuchechi, haudye padzidzo dzeBhaibheri. Pane mutsauko mukuru pakati pechinhu chakafemerwa nemaonero acho ari edzidzo yeBhaibheri. Vose vaya vadzidzi veBhaibheri mumazuva aJesu, iniwe, vakanga vaine shoko richitevera shoko, peji ichitevera peji, zvose zvakanyatsorongeka. Mesiya anofanira kuuya nenzira iyi. Ndizvo chaizvo zvazvaive. Zvino ivo vose vakazvipotsa. Munoziva zvakataurwa naJesu paakauya. Akati, muri vababa venyu dhiabhorosi, uye mabasa ake muchaaita. Zvakanga zvisina kuzarurwa kwavari, zvaiva shoko chairo. Unoona, vakapotsa tumakona tuduku tuya, sekupotsa kwavari kuita nhasi. Kana ukava nhengo yekwakati nekuva nhengo yekwakati, unenge uri pakanaka. Kusambozvitenda, unofanira kuva waKristu. Zvino kana muine chimwe chinhu mauri chine nzara yaKristu, chingorangarira. Pawaive muchiuno chababa vako, wakanga uinavo kareko. Asi baba vako vakanga vasati vava kukuziva, uye iwe wakanga usingazive baba vako. Zvino wakatozouya kuti uzvarwe. Mwari vakaita nzira nemuna amai vako vave panokurira mbeu. Zvino yakazouya. Zvino wakazova murume kana mudzimai, chero zvazvaiva zvadaro, wakazocherechedza baba vako, uye baba vako vakazokwanisa kuyanana newe. Zvino rangarira, kana uine upenyu husingaperi, upenyu hwako hwaive muna Mwari pakutanga. Zvino upenyu Mwari ishoko. Zvino shoko parakaitwa nyama muna Jesu Kristu, Mwari vachidzika kuzogara mumutumbi wavo pachavo, vakazviita kuva mwanakomana waMwari. Zvino Mwari pavakadzika kuzogara imomo, iwe waive maari paakarovererwa pamuchinjikwa. Zvino wakarovererwa pamwe chete naye, uye ukafa pamwe chete naye paKarivhari. Wakavigwa pamwe chete naye pagomo, uye ukamuka naye mangwanani eEaster. Uye zvino mugere pamwe chete munzvimbo dziri kumatenga maari. Uye zvino wave nekuyanana naye. Maona, Mwari pachake akava mumwe wedu. Hakuna munhu akamboona baba nguva ipi zvayo. Uyo akabarwa ari oga, mwanakomana nababa ndiye akamuzivisa. Naizvozvo Mwari vakava munhu kuti vagoyanana newe semunhu. Maona, iye zvino wave nyama, uye iye inyama. Mwari akaitwa nyama pakati pedu mumunhu wemwanakomana wake Jesu Kristu. Uye maari maiva naMwari. Aive Mwari pasisimula chimwe kunze kwekuva Mwari. Aive Mwari. Mwari achizviratidza mumwanakomana Jesu Kristu zvakamuita kuti ave Imanueri, sokureva kwakaita muprofita kuti aizove. Zvino chionai, zvadaro, waifanira kuvepo nyika ino isati yavambwa. Zita rako rakaiswa mubhuku reupenyu reGwayana. Ko zvino unogona kudyei? Mweya mutsvene unorarama neshoko raMwari. Zvino muna zvakazarurwa 22:19, Bhaibheri rakati, ani naani achabvisa shoko rimwe kubva umu, kana kuwedzera shoko rimwe kwariri, chikamu chake chichabviswa kubva mubhuku reupenyu. Muri kuona kudzama kwazvakaita? Haukwanise. Mweya mutsvene haurarame nezvinhu zvemunyika. Seshiri, njiva negunguo. Gunguo munyengeri mukuru. Gunguo muchinda iyeyu anogona kuenda kunze uko uye agodya gorosi zuva rose. Ozoenda necheuko obhururukira pane chakafa pachitunha chagarisa ochidyawo zvakare. Anogona kugara mumunda uye agogona kudya pamwe nenjiva gorosi. Zvino ozoenda kunodya chitunha chakafa. Asi njiva inogona kudya gorosi zuva rose, asi haigoni kudya chitunha chakafa nokuti injiva. Zvino njiva haina kana nduru. Kungodya kamwe kubva pachitunha chakafa kunouraya njiva. Munoona, haina nduru. Zvino ndizvo zvazviri, hapana nduru. Ndizvo zvakaita muKristu chaiye wechokwadi. Havadi zvinhu zvemunyika, vanongodya pashoko raMwari uye iroroga. Iro rakachena, sefa yemunhu anofunga. Munoona, vanopfuura naimomo uye imomo moga. Zvino zvakafa zvemunyika zvinovanhuwira. Onai gunguo rakare mumazuva okuparadzwa nemvura, richibhururuka richibva pane mutumbi richienda pane mumwe, richidya zvitunha zvakafa kare. Harina kuzodzoka kuareka, asi njiva yakashaya pokumhara netsoka dzayo. Munoona, yakadzoka kuareka kwayaiwana mbeu. Zvino ndiwo maitiro atinoita tinorarama neshoko raMwari. Mumapisarema 42, Dhavhidhi aifanira kunge akanyora pisarema iri. Mapisarema 42, paainge ari kutiza. Pakati, mweya wangu une nyota yenyu imi, senondo inotakwairira hova yemvura. Tarira, akachema, Dhavhidhi akanga ari kutiza. Akanga aiva nemafuta echizoro paari. Aiziva kuti aizova mambo. Muprofita akanga amuzodza kuti azova mambo. Zvino cherechedzai, zvino heunoi uyu aiva neboka duku ramasoja raiva nevahedheni nevamwewo vaiva pamusoro pegomo, uko kwaiva neguta rake rinodikanwa nokuda kwechivi chavo rakanga rakapoteredzwa nevaFiristia. Zvino Dhavhidhi nezva iro raipisa, zvinoita sokuti ndipo paakanyora pisarema iri, senondo inotakwairira hova yemvura. Cherechedzai, Dhavhidhi ari muchinano ichi. Akatarisa pasi, akatarisa guta rake rinodikanwa. Zvino akarangarira paive mukomana mudiki aipota achienda nemakwai pane chimwe chidziva imomo. Yaive huru, nyika huru yemvura, uyezve nyika yechingwa zasi ikoko. Zvirokwazvo, Bheterehema zvinoreva imba yechingwa chaMwari. Zvino apo Dhavhidhi paakarangarira achienda nepo achinonwa mvura yakanaka inotonhorera. Zvino pano arere kumusoro kuno, zvino mutizi kure nevanhu vake. Akanga asina nzvimbo yaaigona kuenda. Zvino mweya wake unofanira kunge wakachemera mvura iya yakanaka inotonhorera. Akanga aine vamwe varanda ipapo, avo imiwee, zvokuti chishuwo chake chidukusa kwavari yaivirayirwa. Zvino ivo vatatu vavo vakarwisa nzira yavo nemuvaFiristia, mamaira 15, mamaira manomwe kana zvimwewo, vachidzika pamwe nekudzoka, vachicheka nzira yavo nepakati ndokumuigira mvura iyoyo yokunwa. Asi mweya une nyota, mutumbi wake iye akanga ari kumusoro ikoko pamwe aingonwa kubva mune chose chaaigona kuwana. Matehwe akasakara embudzi nezvimwewo muine zvimvura zvaipisa musi iwoyo pakwaipisa. Akafunga, dai ndaingokwanisa kurara pasi ndopedza nyota iyi yandinayo. Dai ndangogona kudzika zasi uko kuBheterehema ndovata pachitubu chiya ndobva ndanwa. Zvino pavakadzika vakanotora mvura ndokuiunzazve, nyota yepamweya wake yakanga yakakurisa, kwete yeBheterehema asi kubva kuJerusarema. Ndizvo zvaiva mweya wake. Saka akaipirisa mvura iyi achiti, handitomboinwi ndokuidururira pasi. Munoona, mweya wake waitonyanya kuva nenyota yaMwari kudarika kuguswa neyakanaka. Nyota yake yemutumbi wake nemvura yakanaka inotonhorera akaidururira pasi. Onai, imba ya Mwari, vura dzinotono dzamweya dzeJerusarema iri kumusoro. Jesu akati, muna Johani 6:33, ini ndini chingwa cheupenyu. Ini ndini chingwa cheupenyu. Beterehema, imba ya Mwari, chechi edu, chechi yepanyika ya Mwari, iyo chechi. Iri pano panyika. Tinodisa kuenda kuchechi iri pano panyika. Asi Jerusarema ihuru zvakadarika. Iyo iri kumusoro inova Mwari. Jerusarema yekumusoro inova Mwari. Nyota yemweya iyoyo yakakuisa kuti uveko naye kudarika zvazvingava kungozvigutsa nekujoina chechi pane imwe nzvimbo. Munoona kujoina chechi hazvigutse nyota iyi. David wakazviratidza pano mvura dzakanyatsobva muimba yaMwari. Munoona akadururira pasi kuti awane kufarirwa, kuti awane kunwa kwakakwana kunotonorera kubva kuna Mwari. Kunyangwe pana izozo kudarika nyota iri mauri inyota yemunhu wemukati. Yokuda Mwari. Cherechedzai Jerusarema. Shoko. Jerusarema inova kumusoro. Bhaibheri rakati, izo zvatiri ndiro amai vedu tose. Zvino Kristu ndiye amai vedu. Tinocherechedza kuti Mwari ndiye amai vedu. Nokuti takaberekwa naye. Shoko iri rinongoreva kuti rugare Jerusarema. Shalom. Kana kuti shalom. Zvinoreva kuti rugare Jeru shalom. Munoona. Zvinoreva rugare. Ngaifanire kuve iyo nyota huru yemweya wose yemvura dzeupenyu kudarika kungoti uri nhengo yechechi. Nyota yemunhu wemukati haikwanise kugutswa. Nyota chaiyo yechokwadi inogona kuchayamiswa. Unogona kufunga kuti uri pachinhano chakanaka kana wajoina chechi. Asi handizvo. Izvozvo hazvigutse nyota yechokwadi tsvene yaMwari. Hazvitombokwanisi kuzviita. Zvinongo hazvipo zvachose. Zvino David akati mumapisarema 42:7 pano. Kana pakadzika, kudana pakadzika, paruzha rwemapopo maenyu, kudana kwemunhu wemukati. Tarirai, ndinowanzoshandisa ichi semufananidzo. Kana paine zenze pamusana wehove, rakatoiswapo kuti igorishandisa pakushambira. Ine basa naro. Zvino dai iyo yaiti, ini ndichange ndiri hove yakasiyana nedzimwe, ndichange ndakangwara, ndiri hove yakadzidza. Ndichanyatsotenda imwe dzidzo yeBhaibheri chaiyo. Ndinotenda kuti handifanire kunge ndine zenze iri. Hapana kure kwainosvika mumvura, ingadaro. Ino ndizvo chaizvo. Kodai muti wakati, ndinoti ndinoziva kuti paifanira kuva nenyika kutanga yekuti ndigokurirapo. Ndizvozvo, ndinofanira kukura muvhu. Asi ndichange ndiri muti wakasiyana nemimwe miti. Ndinoda kuti vangondigadzika kunze uko pakati penzira kuitira kuti ndionekwe. Munoona, hauzorarami nguva refu. Maona, ndizvozvo. Kana pakadzika, wodanira pakadzika. Zvinotora zvinodarika kujoina chechi. Zvinotora zvinodarika kukwazisana maoko nemuparidzi. Zvinotora zvinodarika kurarama upenyu hwakanaka hwakatwasuka. Zvinotora chimwe chinhu. Kugutsa zviri mukati mako zvinodururwa zvichidzika kubva kuna Mwari zvichipinda mumunhu wemukati. Pakadzika, pachidana pakadzika, paruzha rwemapopo maenyu. O Ishe, pakadzika, pachidana pakadzika. Imhando yenyota yatingafunga kuti iri matiri manheru ano. Isu sevanhu vechiPendekosti tiri kuendepi? Imhando yenyota iri matiri. Imhando yenyota iri mandiri. Imhando yenyota iri mauri. Usaedza kunyaradza nyota tsvene yaMwari. Makore akapfuura pavakanga vaine ndarama mumakomo ari kuno. Ndakaverenga imwe nyaya makore mazhinji akapfuura yakaramba iri mandiri. Yaiti paiva nemutsvaki wezvicherwa akaenda pane imwe nzvimbo kudarika makomo ari kuno achitsvaka ndarama ndokuwana nzvimbo yaive yakapfuma. Zvino akadzoka achifunga kana achingasvika kuguta. Izvo zvaizova matambudziko ake ose akange apera. Zvino akaedza kuti mangwana ndichapindamo uye ndicha rwendo rwezuva rimwe chete anenge achipinda muguta. Uye anenge aine ndarama. Zvino akanga aine masaki makuru aive azere naro. Aiva nembwa pamwe naye, kwete kuenzanisa imbwa nemweya mutsvene. Asi sezvandiri kungopa mufananidzo, asi imbwa iyi usiku hwose mutsvaki wezvicherwa uyu aive avete panhovo yake. Zvino akatanga kufunga. Zvino mangwana ndichatora ndarama yangu yose. Zvino ndichava izvo zvandagara ndichida kuva. Ndagara ndichingoda kuva munhu mupfumi. Ndagara ndichida kuva ndiine zvinhu zvakanaka nezvakadaro. zvino zvino imbwa iya yakatanga kuhukura nokuda kwekuti paiva nemhandu yakanga yave kusvika. Zvino akabuda kunzeko ndokuti nyarara. Kudaro imbwa yakabva yanyarara uye achangodzokera panhoo paakanga oita sokuchibatwa nehope. Imbwa yakabva yatanga zvakare ichichirika pangetani. Akaenda pamukova zvakare ndokuti nyarara, ndinoda kuti uzive kuti mangwana ndichange ndiri mupfumi, waona, uye ndidzo dzaive vavariro dzake huru. Asi imbwa yakatanga kuhukura zvakare. Zvino pakupedzisira akaozwa mwoyo, akaenda ndokunotora chifefe chake ndokupfura imbwa akaiuraya. Akati, handichisina basa newe zvakadaro. Mangwana ndichange ndiri mupfumi, ndichava mupfumi mangwana. Zvino akagadzika pfuti mukona ndokufuratira musiwo ndokubva akotsira. Zvino paive nemurume ainge ari kumutevera kwemazuva akapinda kavereveri ndokumuuraya. Haana kuzova mupfumi, munoona. Akanyararidza bhero reyambiro raiedza kumuudza kuti upenyu hwake hwakange hwave panjodzi. Zvino hama, hanzvadzi, hauzombokwanisi. Usambofa wakaedza kunyararidza yambiro tsvene iri kudana mumwoyo mako. Munoona, nokujoina chechi, nokudzokorora chitendwa, nekuva nhengo yerimwe sangano. Pane chinhu chimwe chete chinogona kuigutsa, ndiye munhu Jesu Kristu. Senondo inotakwairira hova yemvura, saizvozvo mweya wangu unotakwairira imi. Oh Mwari, mweya wangu une nyota yaMwari mupenyu. Munoona, pane chinhu chiri mauri chinoda kuona kufamba kwaMwari. Mweya wako une nyota yazvo. Usamirire pane chinhu chisiri ichochi. Usarege mumwe mufundisi achikuudza kuti unofanira kungomukwazisa ruoko rwake wojoina chechi. Kana iva nhengo yesangano rino, usauraya yambiro tsvene rwuri kukuyambira. Rimwe zuva richauya pauchasvika pamagumo enzira, sezvakaita mumwe mudzimai muduku wemuguta redu uko kwatinobva. Akaudza kame kasikana kadiki kakaendako kuchechi. Zvino kaiva kari kasikana kakaisvonaka. Zvino ainge achidzika nenzira. Aiva nebvudzi refu, munoziva, uye bvudzi rake rakanga rakatonzerwa kumashure rakati tsvete sehanyanisi yakamenywa potsepotse, uye chiso chake chainge asina kuzora pendi. Zvino musikana aipota achimuseka achiti, dai wanga usina muparidzi uya akapata wauinaye kumusoro uko achireva ini. Ndokuti unogona kuzoratidzika sechinhu chakadzikama, asi unoratidzika sechinhu chabva muchitoro chinotengesa zvinhu zvakare kare. Uye ainyatsomufurufusha nguva dzose paaimuona saizvozvo. Akati, mufundisi wedu ane pfungwa dzakatambanuka. Akati, iye anozviziva izvozvo sei muchiita zvakadaro. Hazvina basa nemapfekero ako kana zvaunofunga. Zvine basa. Bhaibheri raMwari rakati zvine basa. Ticharararama neshoko rose. Zvino musikana muduku uyu haana kumumuteerera napaduku pose ndokuramba achienda mberi atori mumishinari izvozvi. Saka zvino uyu mudzimai muduku akazorwara nechirwere chepabonde, zvino ndokufa. Shamwari yangu yakamukombera mushonga wokuchengetedza zvitunha apo akange ave kufa. Akandiudza akati, mushure mokunge mudzimai afa, akaramba achinzwa kunhuhwa kwemushonga. Akanga aine buri rakanga rakadyika parutivi pake. Chirwere chepabonde. Havana kana kunyange vabereki vake havana kuziva dambudziko rake. Zvino akafa. Asi asati afa aidzidzisa Sunday school. Zvino boka rake rose duku reSunday school vakauyamo vaida kumuona painge oenda kudenga. Ngirozi dzouya kuzoenda naye dzakamutakura. Zvino mufundisi wake aive panze achiputa mudzanga wefodya achifamba achikwira nokudzika muhore yemuchipatara. Zvino vose vainge vachizoimba paanenge ave kufa, munoziva. Vaiziva kuti akanga achizofa, vanachiremba vakati akanga ari kufa. Saka vose vakanga vachazoona ngirozi dzichiuya dzichienda naye dzakamutakura. Zvino pakare pakare akanga apo zvino atarisana nemazviro kwazvo. Zvino akanga ari nhengo yakatendeka yemuchechi. Akanga ari mudzidzisi weSunday school. Uye akanga ari nhengo yechechi yakatendeka, yeimwe chechi yesangano huru yakanaka. Asi zvino paakatanga kutandadza, rufu rwakamurova, maziso ake akadzondoka. Zvino ndokuti, ndarasika. Akati, ndarasika. Endai munotora mufundisi. Akadzima mudzanga wake ndokufamba achipinda achiti, pano. Tichadana chiremba kuti akubaye jekiseni rinokudzikamisa. Akati, handisi kuda jekiseni rokudzikamisa. Ndokuti, iwe munyengeri wavanhu. ndave kufa uye ndave kuenda kugehena zvino ndarasika nokuda kwekuti wakatadza kundiudza chokwadi endai munotora kasikana kaduku kae kekwa Goodwill muuye naye kuno kwandiri nokukasika ari muchokwadi mira kusvika wasangana nemazviro kwazvo kamwe usaedze kumisa yambiro chene iyi usaidhurire kure nechifefe chemiromo miviri chechimanje manje chedzidzo teerera kuyambiro iyo yemweya mutsvene manheru ano iri kukuyambira ndini nzira zvokwadi neupenyu hapana munhu anouya kuna baba asine kwandiri uye ndiye shoko ngatikotamisei misoro yedu kwechinguvana ndinoda kudzokorora shoko rimwezve raishe jesu pamunenge muri kufunga nezvaro jesu akati muna mateo 5 vakaropafadzwa avo vane nzara nenyota anotoima ropafadzo kuva nenyota iyi mauri wasvika here panzvimbo yekuti urongwa hwako hwose hwasvibiswa nezvemasangano netkuzvinamato kwakatsauka nemapoka nezvimwe tuurongwa twechechi zvokuyanana sokujoina mapato nezvimwe zvakadaro kubva pane ino chechi uchienda kune imwe chechi ko diabolos akakwanisa here kuisa mvura iya yakasvibiswa zvino iwe uri kushapira kubva imomo senguruve iri muchinwiro apo hautombozivi chinopedza nyota chechokwadi chamwari kumuona mazviro kwazvo kuburikidza nemweya mutsvene uri kugara mauri uchizviratidza kana wakadaro manheru ano kana uchine nyota yamwari rega ndikutaurire riripo tsime rizere neropa rakatorwa kubva mutsinga dzaEmmanueri apo vatadzi vakawira pasi pamafashama vanobviswa makwapa avo ose okupomerwa mbavha iye yaifa yakafara kuona tsime iri muzuva rake kana neniwo ndakashata saiye ndinosuka zvivi zvangu zvose kubvira nokutenda ndakaona Yehovha inodirwa nemaronda enyu anojuja rudo runodzikinura rwakava dingindira rangu uye zvichadaro kusvikira ndafa kana uine nyota iyi manheru ano kuti uwedzere zivo yezvamwari uye kuti ugoswedera pedyo naye ungasimudze here ruoko rwako zvino apo musoro wose wakakotama uchiti ndinamatireiwo mwari tarirai maoko kunze uko munyika kuri kusvika nepfenyuro zvino kubva kumabvazuva kumaodzanyemba kumadokero nekuchamhembe imi muri mumakamuri simudzai maoko enyu kuvafundisi nekuna ani aripo kuti unoshuva iwe chimwe chinhu mauri chine nyota yamwari nyota iya tsvene usaigutse unoti hama Branham, ini, ndakadanidzira kamwe. Ndakatamba ndiri mumweya. Rega kugamuchira zvakadaro. Kwete, mirira kusvikira kugutsikana uku kwasvika. Mugove unogutsa weuzaro hwemweya mutsvene hunouya mauri. Zvadaro, mabhera omufaro okudanidzira nokutaura nendimi nokutamba mumweya. Anouya hauzodi kuzviita nomumhanzi unozviita paunenge uchidzika nomugwagwa uri mumotokari yako unozviita paunenge uchitsvaira pasi mumba unozviita paunenge uchikomerera zvipikiri mumadziro pabasa rako roukaripenda kwese kwaungava mufaro uya usingataurike uzere nekubwinya zvino ngatinamatei baba vokudenga vanodikanwa yakareba yakarebenuka yakatambanuka iyi mharidzo duku manherano asi mwari vanodikanwa dai mweya wenyu mutsvene waendesa dududziro kumwoyo yose imo muchechi muno manheru ano manga muine maoko akawanda akasimudzwa mudenga kwese kwakapoteredza mumahoro nekwese isu mwari vanodikanwa tinovanamatira dai mugove uya unogutsa wamwari munova kristu tariro yekubwinya tariro yeupenyu vauri dai ikauya kune mumwe nomumwe wavo kunze uko munyika kubva kucalifornia musorosoro kunew york zvino uko kuri nguva dzamavambo emangwanani vari kutoteerera kumusoro ikoko uko kunew hampshire uye tichidzika muboston uye nekwese zasi kutexas tichipfuura nemuindiana topinda nomucalifornia nekwakapoteredza mwari tarirai maoko ayo Tarirai zviri pasi pao, Ishe, iwo moyo, apo une nzara nenyota. Zuva rino rakacheyama, apo diabolos apofumadza maziso evanhu nokungo joina chechi, voti ndizvo zvoga zvaunoda. Uye vanoramba vachizvitarisa, vachiona maitiro avari kuita. Uye nechishuwo chavainacho chokuda kufanana nenyika. Apo Bhaibheri rinotiudza kuti kana tikangoda zvinhu zvemunyika, rudo rwaMwari harutombori matiri. Pafungei baba, matreyamisiro anogona kuita shoko remazviro kwazvo rechokwadi. Uye kuti vanogona kuti, oh, tinotenda Bhaibheri, asi kwete izvi. Hatitende izvi, tinotenda kuti izvi zvaive zvirimwe zera. Tinotenda kuti izvi ndizvo zviya. Nokuti rimwe sangano rakamonyorora pfungwa dzavo muchidziva chiya chine tsvina. Apo Jesu paakati, ani naani achatapudza shoko rimwe chete kubva mune izvi kana kututsira shoko rimwe chete kwariri, chikamu chake chichabviswa kubva mubhuku reupenyu. Mwari vanodikanwa, fungai nezvechigumbuso musi wekutongwa. Apo vanhu vakararama upenyu hwakanaka hwakachena, utsvene vachienda kuchechi nokutendeseka kwose vonge vakarasika. Fungai pamusoro pevafarisi vaya kuti kubvira vari vakomana vaduku vaidzidziswa mushoko vachipfuura nemuzvikoro nezvose, vatsvene vaitofanira kuva saizvozvo kana kuti vaifa vachitakwa namabwe. Uye Jesu akati, muri vababa venyu diabhorosi. Kutiwo Israeri yakadzika zasi ikoko, zvino iyi ngaive yambiro kumapendekosti Ishe munyika yose. Kuti Mozisi muprofita akadzika achiuya muIjipita kuzozadzikisa shoko raMwari, kuunza chiedza chemanheru kwavari. Kuti vakaona zvishamiso zvikuru zvaMwari. Kuti vakamutevera vakayambuka Gungwa Dzvuku vakabhabhatidzwa kwaari. Vakaenda murenje vakadya chikafu chengirozi chakadonha kubva kudenga. Uye zvadaro ndokuramba kutora shoko rose. Pavakadzoka kubva kuKadesh Barnea kuenda kuKadesh Barnea kubva kunyika yechipikirwa, zvino ndokuti vakaita sehofori hatigone kuzviita. Apo Mwari akanga ati, ndakatokupai nyika yacho nechekare. Vepamuganhu, Jesu akati, ivo vose vakaparara, vakafa, vakarasika, vasina Mwari. Kunyange vakaita zvinhu zvose izvi, vakaona zvishamiso izvi, vakafadzwa, vakatamba vachikwira nekudzika pamahombekombe egungwa naMiriamu pavairidza matamborini. Zvino vatatu bedzi kubva pakati pemamiriyoni maviri ndivo vakapinda. Tinocherechedza baba kuti kana mbeu rizenga zvinobva kumurume nemudzimai pazvinobatana, pane imwe bedzi kubva pakati pemiriyoni inogamuchirwa. Chizenga chimwe chinobva kumunhurume chinowana zai rakakwana remudzimai munhukadzi. Zvino mamwe mamiriyoni ose anoparara. Pane miriyoni mamiriyoni maviri vakabuda muIjipita, vaviri Joshua naKerebhu vakapinda munyika, mumwe chete kubva mumiriyoni. Babandi, ndinodedera kana ndikazvifunga. Fungai pasi rose nhasi, mamiriyoni mazana mashanu emaKristu. Kunozova nemazana mashanu kana muri mauya nhasi. Oh Mwari, itai kuti tirangarire kuti shoko rose raMwari rinomira serangaridzo. Tinofanira kuritenda, tinofanira kuriteerera. Uye pamakati, tendeukai mumwe nomumwe wenyu mugobhabhatidzwa nemuzita raJesu Kristu kuti muregererwe zvivi, uye muchagamuchira chipikirwa chemweya mutsvene. Nokuti vimbiso ndeyenyu nekuvana venyu nekune avo vari kure neavo vose vachadanwa naIshe Mwari wedu. Uye Mwari muchiri kudana manheru ano, uye vimbiso ndepose apo pamunenge muchidana. Zvino vafundisi vamonyorora pfungwa dzevanhu ava ndokuitungamirira nechikoro chedzidzo yeBhaibheri chemasangano kune chinhu chokungoti, oh, iwe ingotenda chete. Diabolos anotendawozve, asi haakwanise kugamuchira mweya mutsvene. Judas Iskarioti waive akaita zvose zvakaitwa nevadzidzi kuparidza ivhangeri, asi pavakasvika nguva yokuti agamuchire mweya mutsvene akaratidza mavara ake. Mwari dai vanhu vemunyika manheru ano vacherechedza kuti pasina chiitiko ichocho vakarasika. Dai akave iwo manheru ano, apo mweya yavo ichagutswa nemugove wenyu Ishe patiri kuvakumikidza muruoko rwenyu. Ndevenyu Ishe, isu tinopindurira bedzi kunezve shoko. Ndinonamata kuti vagotenda nemwoyo wavo wose uye vagozadzwa nemweya mutsvene. Takumbira nemuzita raJesu. Amen. Ndinomuda. Ndinomuda. Nokuti akatanga kundida. Ndokutenga ruponeso rwangu pamuti weKarivari. Oh, iye ndiye here mugove wako unogutsa. Oh, weni zvangu. Munomuda here nemwoyo wenyu wose? Zvino, mashoko acho dzimwe nguva anocheka, asi ngatiimbei mumweya zvino. Munoona, mumwe nomumwe wedu zvino. Ngatikwazisane nehama igere pedyo newe nehanzvadzi. Wobva wangoti, Mwari akuropafadze mufambi patiri kuchimba zvakare. Ndinomuda. Ndinomuda. Nokuti akatanga kundida. Ndokutenga uponeso rwangu pamuti weKarivari. Zvino takwazisana mumwe nomumwe. Zvino ngatingovharai meso edu tigoimba mumweya takasimudza maoko edu kwari. Ndinomuda. Ndinomuda. Nokuti akatanga kundida. Ndokutenga ruponeso rwangu pamuti weKarivari. Oh, ashamise here? Anoshamisa, shamisa, Jesu kwandere. Gurukota, uchinda werugare, ndiye Mwari Samba Simba. Okundiponesa, kundichengetedza, kubva kuchose chivi nokunyadziswa. Anoshamisa, kudzikinuri wangu rumbidzai zita rake. Anoshamisa, shamisa, Jesu kwandiri. Gurukota, uchinda werugare, ndiye Mwari Samba Simba. Kundiponesa, kundichengetedza, kubva kuchose chivi nokunyadziswa. Anoshamisa, mudzikinuri wangu, rumbidzai zita rake. Oh, uri kufadzwa here nechiitiko chako naKristu? Haashamise here? Haagutse here? Ndakange ndakarasika, zvino ndawanikwa, ndisina kupomerwa. Jesu anopa rusununguko neruponiso ruzere. Kundiponesa, kundichengetedza, kubva kuchose chivi nekunyadziswa. Anoshamisa, mudzikinuri wangu, rumbidzai zita rake. Shamisa, shamisa, Jesu kwandiri. Gurukota, chinda werugare, ndiye Mwari Samba Simba. Okundiponesa, kunichengetedza, kubva kuzose chivi nokunyadziswa. Shamisa, dzikinuri wangu, rumbidzai zita rake. Munotenda here kuti zviri mumagwaro? Bhaibheri rakati, omberai maoko enyu, itai ruzha rwemufaro kuna She. Munoziva, ndagara ndichida kuridza mumhanzi. Mwanasikana wangu Rebecca ari kudzidzira piano. Mwanakomana wangu muduku ari kudzidzira bhosvo. Asi ini ndakadzidzira rudimbwa rwetambo gumi. Anoshamisa, shamisa, Jesu kwandiri. Gurukota, muchinda werugare, Ndiye mwari sama simba kundiponesa kundichengetedza kubva kuchose chivi nekunyadziswa anoshamisa dzivinuri wangu rumbidzai zita rake munomuda here tichafamba muchiedza chiedza chakanaka chouya hapo madonwe edoare tsitsi openya achiti venekera pose masikati nemanheru Jesu chiedza chenyika tichafamba muchiedza chiedza chakaisonaka chinouya apo madonwe edoare tsitsi openya achiti venekera pose masikati nemanheru Jesu chiedza chenyika
Worship God with everything you have.
Shumira Mwari nezvose zvauinazvo. Kana vache nevo pinda Kana vache nevo pinda Chendi noda kuva mumwe wavo Kana vache nevo pinda O kana vomga za ishe wa zvose Kana vomugadza ishe wa zvose Chendi noda kuva mumwe wavo kana vomugadza ishe wazvose o kana zuva roramba kupenya kana zuva roramba kupenya ishe ndinoda kuve mumwe wavo kana zuva roramba kupenya Munozvida here izvo? Zvino handizive kuti tsoka dzenyu dzakatendeuka here? Hamuchatambazve kunze uko munyika. Maona, ngatiridzei pasi netsoka dzedu kunashe, kunashe. Iwe, kumaoko ako akatendeuka here? Hauchabazve zvakare. Miromo yako yakatendeuka, hauchanyepi zvezvakare. Usangoisa chinamato mumusoro wako, chiise pauri wose, ndizvo chaizvo. Zvino tora munhu wose. Ndizvozvo, iye zvino ngatiridzei pasi petsoka dzedu. Kana vache nevo pinda. Kana vache nevo pinda. Chendi noda kuva mumwe wavo. Kana vache nevo pinda. O kana vache nevo pinda. Kana vache nevo pinda Ishe ndinoda kuva mumwe wavo Kana vache nevo pinda Iye zvino ngatingosimudzai maoko edu Kana vache nevo pinda Kana vache nevo pinda Ishe ndinoda kuve mumwe wavo Kana vache nevo pinda Kana vomugadza ishe wazvose Kana vomugadza ishe wazvose Ishe ndinoda kuve mumwe wavo Kana vomugadza ishe wazvose Hamubude here Zvadaro tichafamba muchiedza iye ndiye chiedza munoziva chiedza chakanaka chinouya apo madonwe edovare tsitsi openya hongu kuti venekera pose masikati nemanheru Jesu chiedza chenyika munotenda here kuti ndiye chiedza chenyika? Munotenda? Paulo akati, kana ndichiimba, ndinoimba mumweya. Kana ndichinamata, ndinonamata mumweya. Munoona? Zvose zvamunoita, zviite zvose uri mumweya. Ndizvozvo. Zvino mweya unounza upenyu kushoko. Ndizvo here? Ndizvozvo. Hongu changamiri. Mose vatsvene vechiedza taurai. Jesu chiedza chenyika. Nyasha netsitsi muzita rake. Jesu chiedza che. Zvino tinozoita sei? Tichafamba muchiedza. Chiedza chakanaka. Chouya apo madonwe edoare tsitsi openya. Achitivhenekera pose masikati nemanhiru. Jesu chiedza chenyika. Ndine urombo nokukuvhiringidzai imi varidzi zvakadaro. Asi ndinobva ndangobatikana, handizivi zviri nani pane kungorumbidza. Ndiwo maitiro amunozviita, hongu changamire. Ndinotenda nomukana uno, hama Mark, wekuuya kuzonamata nemi nechechi yenyu pano manheru ano, vanhu vose ava vakaisonaka. Zvino kunemi imi, masimudza maoko enyu, munoda rubhabhatidzo rwemweya mutsvene. Ndinovimba kuti muchasangana namufundisi Mark vari pano, kana vamwe vavo, zvino mozoenda mukamuri iri seri kuno. Uye ingorangarirai, Mwari pavakataura shoko pakutanga ndokuti ngakuve nezvaito zvofanira kuvepo. Uye akati, vakaropafadzwa avo vane nzara nenyota yekururama, nokuti vachagutswa. Munoona, zvinofanira kuitika. Mouya kuzoshanyira mufundisi wenyu pano nokumira naye paanenge achiparidza evhangeri. Iye zvino ngatimbei zvakare chimbo chiya chakare chakanaka. Tinongochida. Tichafamba muchiedza. Jesu wakati, ini ndini chiedza, uye imi muri maari. Maona, unopinda sei maari? Kumujoina? Kwete. Kwaziso? Kwete. Urubhabhatidzo rwemumvura? Kwete. Nemweya mumwe chete, tinobhabhatidzwa mumutumbi mumwe, unova ndiwo mutumbi waKristu. Zvino mumutumbi iwoyo, mune zvipo zvipfumbamwe, zvinoshumira nemumutumbi wepo ipapo, chechi yepo. Ndicho chiapostora, kana ndakamboziva nezvacho. Ndizvozvo. Saka, tichagara muchiedza, muchiedza chakanaka. Chinouya apo madonwe edoare tsitsi. Chitivhenekera hose masikati ne. Wanga uri mufaro chaiwo.